pano mangwanani anu ndanga ndichifunga nezvenguva yangu ndichiuya kuflagstaff kekutanga angangova ndinofunga makore angaite 38 akapfuura zvichida 40 ndaitaura pamusoro pekukwidza makata kwakanga kusina mazaya echando asi model t yangu yaitadza kukwidza makata yaigona kufamba mamaira 30 pahour asi ari 15 kuenda neuku uye 15 kuenda neuku munoziva nepamusoro pemimwe yemigwagwa iyi yataive nayo kuno uye chaizvo yakanga iri amakao kwete vari kundiudza nezvedetembo diki randakamboita imwe nguva refodhi yangu haisi nzvimbo yakanaka yekuripa hamakal saka ndinotenda zvikuru uye ndava nezvapupu zvizhinji zvakanaka mangwanani anhu ndichinzwa kubva kuhama idzi ndasangana nevamwe vevarume vacho uye panga paine mushumiri uyu achangobva kutaura pano imwe hama yechispanish yakapa wayo nguva yemukomana mudiki kuti aimbe zvanga zvisina kunaka here paizwi remakore matanhatu ini zvangu izwi diki rakanakisa randati ndambonzwa pamukomana mudiki akadaro zvino hama iyi hama dzazvikanganwa asi iri kuita musangano muno muguta renyu ndinofunga kuti kuzasi kuchurch of god kana assemblies of god assemblies of god zasi kuassemblies of god uye ndine chokwadi chekuti vachakoshesa kuvepo kwenyu musangano uri kutora nguva yakadii hama kusvikira svondo manheru changamiri kuimbwa kwenziyo manheru anhu zvino imi mose munokokwa nemufaro kuti muuye kumusangano uyu 7:30 manheru anhasi uye chechi iri nechepapi hama mungangotiudzawo here kuti iri kupi 113 west clay street imo muno muguta reflagstaff uye ndine chokwadi chekuti mukomana mudiki uyu aneme here kwete baba vake vachaimba munoimba handizvo zvino zvakanaka ndazvinzwisisa chaizvo kwinguva imwe chete zvino kashoma kwaunozviona izvozvo asi zvinoti kazhinji kana paine tarenda riri mumhuri zvinotoredzera kubva kune vamwe vacho vese ndinofunga kudaro saka vane kutsanya nekunamata zvino zvakanaka chaizvo zvino munoziva dai america pamwe chete mhuri dzedu dzose dzemuamerica dzanga dzakadaro zvino ka vaitongodzinga mapurisa ose pabasa mirenium yaizovapo handizvo here taizove tiri muboka repamusoro zvino ndizvozvo rufu rwose rwaizopera urwere hwose kusuwa kuodzwa mwoyo kwese uye taizova nakristu saka tinofara uye ndinonzwa zvapupu zvose izvi zvakanaka zvino ndakava nemukana wokusangana nahama el kekutanga kangu uye manheru apfuura ndaitaura nemudzimai wavo uye vakadanwa uye vakapodzwa kakawanda mumisangano vakati pamusangano wokupedzisira vakanga vari papuratifomu saka zvinoita kuti tive nekakumboseka zvishoma ndanga ndisingachakwanisi kurangarira hama el kunyange ndakanga ndavagwina chishanu pane imwe nzvimbo uye ndakanga ndigere nechepahwindo manheru apfuura ndichivatarisira kuti vauye zvino mumwe murume mukuru murefu akauya akanga aine ndebvu dzepamuromo nhema ndikati havo kamu uye zvakare apo bhili mwanakomana wangu akati o kwete akati havasi hama el vadiki kwazvo pazera pane muchindau saka ndakazosangana nahanzvadzi el pano manheru apfuura uye ndikava nemukana wekuva mumusha wavo wakanaka muno muguta ino inzvimbo yakanakisa ndinogara ndichida kuidaidza kuti flag pole panzvimbo yeflagstaff kumusorosoro kwechikomo uko munoona uye ndinokutaurirai kana paine ani zvake pano anobva kutexas zvino ganza ikationi ndakabva kutuson nezuro yaingova 72 kana 75 zvimwe zvakada kudaro uye kumusoro kuno mangwanani anhu ndakapfeka jasi munoona zvavanazvo mutexas isu tinazvo muarizona hatina here ndizvozvo tiri pano chaipo uye nguva ino yekuyanana mutana chiremba bozweth shamwari yangu vazhinji venyu mungadai maiziva hama bozweth vaive mumwe vatana vatsvene kwazvo zvino vakati kwandiri imwe nguva vakati hama branham munoziva kuti kuyanana chii ndikati ndinofunga kudaro hama bozweth vakati ishamwari mbiri muchikepe chimwe saka vanofanirwa kugoverana zvishoma saka ndizvo zviri kuyanana tinotora uye topa togoverana mumwe kune mumwe nahama Carl Williams vamwe vose hama outlaw mumwe wevanhu vekutanga muarizona vakatsigira mumwe wemisangano yangu aive hama Jimmy outlaw uye tanga tiri hama dzepamwoyo kubva panguva iyoyo uye tinofara zvikuru nokuda kwenyu mose nokuda kwevashumiri nehama dzatinosangana nadzo pano handina nguva yekukwazisana maoko nemunhu wese sezvandinoda asi iyi iyanano patinoungana pamwe chete zvinongondifungisa nezveconvention yekuphoenix ndakava nemukana kubvira patakatanga gungano idzi kuti ndibatsire kuronga gungano idzi nokutaura madziri uye ndiro chete sangano randiri mariri zvino harisi sangano ungori hurongwa huri kushanda pakati pevanhu uye kana vamwe venyu varume vari pano mangwanani ano vasiri veyanano iyi yeChristian Businessmen Full Gospel itai kuti kana mukatenda uye mukatora shoko rangu nderimwe remapoka akanakisisa evanhu uye kuhama dzinoshumira hari pesane nechechi yenyu rinototsigira chechi yenyu munoona inzira yavo yekuunza muchechi ndazongotarisa kune mudzimai akanaka uyo achangobva kuimba rwiyo rwuyangu vashoma yapfuura ndakarunzwa ruzhedza kuimbwa kakawanda asi mudzimai uyu anga aine inzwi ranga richigona kurwimba nemazvo unoziva asingarutyiriridze sekudaro ndazvifarira zvakanyanya amai zvanga zvakaisvonaka kwazvo zvanzi mudzimai womumwe mushumiri pano uye hama munofanira kwaita kuti vakuingirei kusvikira makotsira manheru ega ega saka zvingava zvakaisvonaka kwazvo zvakaisvonaka kwazvo kwanga kuri kuimba kwakanaka chaizvo ndazviyemura uye mangwanani ano zvinoita sekundiyeuchidza nezvekamwe kamwe kanyaya kuti ndinofarira kuvhima nekuredza uye ndicho chimwe chezvikonzero ndakauya muno muarizona saka kuzovhima nokuredza uye ndinozvifarira uye saka ndairedza imwe nguva munew hampshire uye ndinodayira kuti ndine vamwe vangu vazhinji muno vanofarira zvokuredza vose kuvarume nemadzimai zvakare munoona chose tinokufarira saka ndaiva nekatende kadiki kekurarira kandakanga ndatakura kumusorosoro kumusoro kwekuti munoziva vamwe machinda aya akati simbei kana zvimwewo havaigona kufamba kuenda kumusoro ikoko uye pakanga paine dzakawanda dzakanaka dzeaya mabrook trout nebrown square tail cutthroat dzakangozara hova diki idzodzo dzinoyerera dzichidzika kubva pamusoro pemakomo munew hampshire uye hove yetrout diki zvichida mainchi 14 16 pakureba dzingori zhinji kwazvo uye ini ndaiendako ndonodzibata kungonakidzwa nekudzibata chete ndodzirega dzichienda kana ndikauraya hwanu zvino ndaidya iyoyo munoona ndouya nayo saka ndaive neimwe yemichindwe iyi yekare yemamuzi yaikura uye pese pandaikanda chiredzo changu ndakanga ndiine chiredzo chidiki cheroyal coachman ndairedza nacho seri ikoko ndaizova nacho chamonerera pamurwi yemichindwe yemamuzi uye ndakafunga zvino ndichatora demo ndoenda kumusoro ikoko mangwanani ano uye ndonotemera pasi michindwe yemamuzi iyoyo kuti ndirege kubatira chiredzo changu pauri ndakatarisa kuseri pasi pechinenge chidhamu chembiti zvino dzaive dzakangorara imomo dzakamirira kuti chiredzo checoachman ichocho chiuye padziri zvino usiku wose ndaisimboti chabata vhudzi rangu asi handichina vhudzi rinokwana rokuti chigokwanisa kupinda mariri zvino saka ndaive ndakangomaitiro adzo acho hadzinongozvitarisa nawo uye saka ndakaenda kumusoro ikoko mangwanani iwayo ndikatora demo diki ndikatemera pasi michindwe yemamuzi iyi zvino ndakanga ndiine 3 kana 4 dzandaizogadzirira kuitira kudya kumangwanani ndodzoka zvino handisi mubika anonyatsogona uye saka ndakaudza mudzimai wangu kuti handaikwanisa kufashaidza mvura ndisina kuipisa saka munoziva kuti ringava basa rakatiomei kwazvo rekubika saka munzira yangu ndichidzoka paiva naamai chitsere nevana vavo 2 zvino vakanga vapinda mutende rangu duku zvinotaura nezvekupwanya-pwanya chimwe chinhu hauzive kuti zvinhu zvingapwanywa-pwanywa sei kusvikira warega chitsere chichipinda mutende icho haisi nyaya yekuti zvingaparadzei zvingadyei waro ndeyekuti zvingaparadzei ndakanga ndiine chitofu chidiki chitofu ichi chemusango imomo zvino zvaikwira pamusoro pechitofu chidiki ichi zvosvetuka-svetuka kuti zvingonzwa pombi yacho ichirira uye zvakangoipunza kuita zvidimbu zvidimbu munoziva zvino pandakauyako ndaiva nepfuti ine ngura ye22 yakanga iri imomo asi ndakanga ndiine demo iri muruoko rwangu uye munoziva pandakauya amai vacho vekare vakatizira kune rimwe divi vakadana vana vavo zvino mwana hwana akatevera zvakanaka asi mumwe wacho akagara pasi kamuchinda kadiki diki muna chivabvu munoziva zvinongobuda chainge chakakombamisa musana wacho chakandifuratira saizvozvo uye ndakafunga chiri kumboitei zvino chakabva chatarisa kwandiri zvino ndakatsvaga muti kuti ndione kuti chaive pedyo zvakadini nokuti zvinogona kukumara munoziva nokuda kwevana vaduki ivavo uye izvo haugone kutaura nazvo kuti zviregedze munoona saka ndakatarisa amai vekare kwechinguva munoziva vakaramba vachi dana uye vachiita ruzha zvakada kuita seshiri unofanirwa kuziva kuti icho chinorera sei saka vakaramba vachidana mwana iyeye zvino mwana uyu aisauya zvino ndakafunga nezvepfuti yangu uye ndakafunga kwete kana ndikamhanyira imomo ndotora pfuti iyoyo kana ndikapfuura amai vakuru ava ndaisiya nherera mbiri musango uye ndakanga ndisingadi kuva nemhosva yaizvozvo uye pamusoro pazvo icho chikauya kuzorwisa pfuti ye22 yaizonge iri diki munoziva uye dzimwe nguva yaisapfuura ndaitozofanira kuikoka ka3 kana ka4 kuti ipfuure saka ndakafunga zvinoka ndichangoenda mumuti uyo kana chikananga kuno ndinozokwira mumuti imomo ndotora kashamu ndongozvishwapura pamunhu mhuno yazvo yakapfava zvikuru zvino zvinongochema zvobva zvadzika pasi munoziva zvobva zvasiyana newe saka ndakafunga ndichakwira mumuti uyu asi kuda kuziva nezvekamuchinda aka kakagara sezvizvi zvino ndakafunga kari kumboitei saka ndakaramba ndichiverevedza ndakachitarisa munoziva ndichienda kure zvishoma uye ndichiswedera pedyo nemuti nekuti chakaramba chichidanira mwana uya Saka ndakati endei mberi zvishoma, zvino munoziva zvanga zvaitwa nemuchinda mudiki uyu. Zvino ndinofarira maflapjack kana kuti mapancake, ndinotenda kuti munoadaidza kudaro kunze kuno. Zasi kumaodza nyemba tinoadaidza kuti maflapjack. Uye handisi nyanzvi pakuagadzira asi ndinonyatsogona kuadya. Uye munoziva, ndakanga ndiri mubaptist, handifarire kumwaya mwaya, ndinofarira chaizvo kuabhabhatidza, kunyatsoisa manyuchi paari. Saka ndaiva negaba remanyuchi rakareba kudai rigere ipapo, kabhaketi kehafu yegarani kuitira maflapjack angu. Uye kamuchinda akamunoziva, chitsere chinofarira zvinotapira zvisinei. Chakanga chavhura bhaketi iroro remanyuchi. Zvino chakanga chigere ipapo nechanza chidiki ichocho chakada kufara zvakadai. Uye chakanga chariisa mumaoko acho. Uye chakanga chichingonyudza tsoka yacho diki. Uye chichinanzva saizvozvo munoziva. Ndizvozvo. Uye chaibva chananzva karurimi kadiki kaya. Zvino ndakatanga, zvino dai ndaiva nekamera, ndaizoda kuzviratidza mangwanani anhu kuti mungochitarisa. Zvino hapo pachaiva chichiisa katsoka kacho zasi ipapo uye chichinanzva saizvozvo. Zvino ndakadanidzira, ibva ipapo saizvozvo. Zvino hachina kana kumboita hanga neni, uye chakaramba chichingonanzva saizvozvo, chakakokota bhaketi iroro rose munoona. Zvino ndakadanidzira kwachiri saizvozvo, chakacheuka chikanditarisa saizvozvo, hachina kukwanisa kuvhura maziso acho, chaive chakangozara nemanyuchi munoziva pese pese pamaziso acho. Dumbu racho diki chakangozara nemanyuchi zvokuzara zviya. Ndokubva mushure mechinguva chakadzedzereka chichienda nedivi chikamhanyira kuna amai vacho. Zvakachiwana kumusoro ikoko mumakwenzi ndokutanga kuchinanzva. Zvaitya kugara pabhaketi asi zvaigona kuchinanzva. Ini ndikati, kana iwo usiri mufananidzo womusangano wakanaka wekare wePentecost wakangozadzwa nezvinhu zvakanaka zvinotapira, woenda kunze uye mumwe munhu onanzva kubva pazviri, ndiwo musangano wokuyanana chaiwo. Zvino tangouya sezvizvi kuzopinza maoko edu mubhaketi mumwe nomumwe wedu kusvika kumagokora chaiko remaropafadzo amwari. Uye ndine chokwadi kuti muchazviwana izvozvo parumutsiro rwuri zasi kwaAssemblies of God rwuri kuitika zasi ikoko iko zvino. Ishe vakuropafadzei. Ndakati muPhoenix rimwe zuva zvishoma, ndinoimba kuti hazvina kunzwika sekumhura, nezvekanyambo pamusoro pemushumiri aienda papuratifomu mangwanani ega ega kwemakore 20 chaiwo. Aiparidza maminitsi 20 obva apedza, saka vakatadza kunzwisa kuti sei zvakanga zvakadaro. Uye saka mamwe mangwanani akaparidza anenge maawa 4, zvino madhikoni akamudana kumashure ndokuti, "Mufundisi, tinokudai chaizvo." Vakati, isu tinofunga kuti mharidzo dzenyu dzakanaka. Iye vakati, "Tinoziva sebhodhi remadhikoni takakuonai nekutarira nguva yenyu maminitsi 20 chaiwo mangwanani esvondo yega yega." Akati, "Mangwanani ano yaita maawa 4. Akati, "Isu hatisi kunzwisisa." Vakati, "Ndichakuudzai hama." Vakati, "Mangwanani ega ega pandinoenda kunoparidza." Vakati, "Pamunondidaidza kupuratifomu, ndinotora ndoisa kamwe kezviwitsi izvi zvelife savers pasi perurimi rwangu." Iye vakati, "Maminitsi 20 kana chiwitsi ichocho chelife savers chapera." Vakati, ndinenge ndapedza. Vakati, "Ndinoziva kuti yave nguva yekumira." Iye vakati, "Kukanganisa kwandaita mangwanani ano, ndatora bhatani." Carl Williams, Jewel Rose, hama uye shamwari dzangu chaidzo dzepamwoyo, vakaenda kudhorobha rimwe zuva ndokutenga bhatani rakakura zvakada kudai kuti vandipe. Uye asi handina kuritora mangwanani ano, saka tinotenda kuva pano. Zvino pane here ari munhu anoziva chiremba Livell? Handifunge, pamwe kwete. Vaive muparidzi webhaptist, chiremba wedivhiniti, uye vane madhigiri avo. Vaive mudzidzisi wepachikoro chesekondari pakutanga, uye murume akanaka kwazvo akadzidza. Uye matepa angu emazera manomwe ekereke ndakaatumira kwavari kuti vaaise mumatauriro akanaka, nokuti chikentaki changu chekare rova handizvo, uye takura uye senga uye tora, icho hachina kunaka kune vanhu vanoverenga mabhuku. Saka vanga vari kuzondiisira mumatauriro akanaka. Uyezve mushure mekunge vapedza, vakaridzosa zvakare kakati wandei kuitira zvimwe zvezvitauro, izvo bhuku racho rave kunodhindwa zvino mushure memakore 3 kana 4. Vakandikumbira vakati, "Ivo, ndinganyorawo bhuku here zvichingova zvitaurwa zvangu chete?" Ini ndikati, "Zvino zvakanaka hama Lee." Uye ndakafunga. Vakabva vati, "Ndiri kuzokuudzai chimwe chinhu." Vakati, "Harisi kuzotengeswa, riri kuzopiwa pachena." Ndakati, "Zvakanaka, saka ndine chokwadi chokuti zvakanaka, maona." Uye saka vaive nerutsigiro rwevanhu vangangosvika 10 vakaritsigira nemari, izvo zvakavaitira mari ingangosvika madhora 1500, ndinofunga kudaro. Ndinonzwisa kudaro pamabhuku 10,000. Uye saka tinawo. Esa akabva kunodhindwa mazuva mashoma apfuura, uye takawana 2 kana 3 nezuro. Zvino Bhili akauya nawo, uye ari kupiwa pachena. Zvino handisati ndamboriverenga, handizive kuti vakati kudii, asi ndiri izvi ndezvekutenda. Asi ndine chokwadi, kana muchirida chingotinyorerai chete, richatumirwa kwamuri pachena, maona. Uye rinonzi iro 20th century prophet. Zvino ndakacherechedza pamufananidzo uri pano kumberi kwebhuku racho. Vazhinji venyu mune mufananidzo uyu hongu, uye makaiona. Ndipo pakatorwa ngirozi yashe kuHouston, Texas, asi vakagura chikamu chayo. Zvino ndinoona kuno kumashure uye vangani pano vakambova mune mumwe womisangano regaitone ndinofunga kuti mese makambovamo munondinzwa ndichitika zhinji mumvuri uyo wakarembera pamusoro pemwe munhu zvino munoona kana ukaita chitaurwa uye chisiri chokwadi mwari havana chokuita nacho munoziva kuti mwari havazvibatanidzi nenhema asi vanongotsigira zvinova chokwadi saka pavakaudza Mozisi pavakasangana naye kumashure uko murenje mushongwe yemoto kumashure mugwenzi riya raipfuta zvino pavakaburitsa vanhu ivavo uye neava vaizotevera Mozisi pakubuda parwendo zvino vakaburukira pagomo resinai shongo yemoto imwe chete iya ndokusimbisa kuti zvakanga zvataurwa naMozisi chaiva chokwadi zvino mwari vanoita izvozvo vanogara vachidaro saka chiedza ichi pano zvero kwazvo tinochibatanidza namwari nokuti chine unhu hwakafanana nezvose zvavakaita pavaive pano panyika zvino pane izvozvo ndichitaura kuti munhu uyu pano ndiri kuona kuti wakafukidzwa nerufu mumvuri wakasviba vangani vazhinji venyu makanzwa zvichitaurwa zvino pano nguva pfupi yapfuura mumusangano paiva nemumwe munhu aida kuziva vaida kuona kana vaigona kuwana mufananidzo wavo pazvakarehwa saka ivo paive nemumwe mukadzi aiva akagara pedyo uye murume uyu aive nekamera ini ndikati mudzimai akagara apa ndimai nhingi-nhingi chero zvazvingava ndikati ane mumvuri werufu asi ane kenza uye ipapo akabva atora mufananidzo nokuti pakanga pari pedyo uye hezvo kaizvo munoona yakafukidza kenza nhema yerufu yakarembera pamusoro pemudzimai uyu ndokubva mweya mutsvene wataura zvakare zvino pavakaisa iyi mubhuku vakaita kuti igurirwe saka vakangoisa iyi muno kusvikira vatozodhinda rimwe bhuku uye ndokusaka muchiona peji yakapfekerwa imomo ndinofunga kuti the voice of healing ndiyo yakadhinda bhuku racho uye zvino ndere mahara zviro kwazvo uye vakatsigira nemari vari kumashure uku kuseri kwebhuku vakaisa madhora 1500 mariri kuti vangoriburisa kuruzhinji kuitira kuti veruzhinji vavaverenge saka ndere mahara uye ibhuku diki rakanaka uye handizive zviri mukati maro handisa ndamboriverenga baba vanozviziva izvozvo asi munoona chakanga chiri kwandiri chokwadi chamazvuro kwazvo ndizvo zvatinotarisira ichokwadi jesu akati muchaziva chokwadi chokwadi chichakusunungurai uye ndiye chokwadi ichocho ndiye jesu mwanakomana wamwari ndiye chokwadi cheshoko nokuti aiva shoko rakaitwa nyama pakutanga kwakanga kuine shoko uye shoko rakanga riri kuna mwari uye shoko rakanga riri mwari zvino shoko rakazoitwa nyama rikagara pakati pedu zvino izvozvo zvakamuita chokwadi nokuti shoko ichokwadi uye akanga ari chokwadi zvino patinomuona achidzoka mumazuva ano ekupedzesera kufamba kukuru kwamwari uku achifamba munyika dzose dzenyika achiunganidza vanhu kuti vave mwenga ichokwadi ichocho makore akapfuura vakati pakanga pasina chinhu chakadaro chinonzi kutaura nendimi zvaiva zvisina maturo mwari vakazvivimbisa uye vakazviratidza kuti ichokwadi ndizvozvo mumwe munhu aati mangwanani ano ndinotenda kuti yanga iri hanzvadzi yedu inoremekedzwapo inoshanda nevana zvakanyanya nezvekubhabhatidzwa kwavo vati unogona kunzwa mumwe munhu achitaura nendimi asi kunzwa mumwe munhu achiimba nendimi munoona chakanga chiri chinhu chakanaka kwazvo ndinorangarira chiitiko changu chekutanga paredhiga tabhanakeri mufort wayne indiana zvino ndakanga ndichitaura ndiine shumiro yekunamatira vanorwara mushure mekufa kwahama be rediger uye hama bosworth vakamboveko paul rudder uye vazhinji venyu imi varume vakuru seni munorangarira paul rudder zvino akanga ari mubaptist uye isu taiva saka taiva shamwari huru uye saka ndichitaura ipapo ndaizonamatira vanorwara chakanga chiri chinhu chinoshamisa kwavari panguva iyoyo asi mumwe mudzimai akaunza kamwe kakomana kakanga kakaremara uye paakanga achiuya papuratifomu chiratidzo chashe chakaonekwa ndokumuudza zvese pamusoro penyaya yekakomana aka zvino ndakakumbira musikana kuti anditambidze kakomana aka zvino kungoitira chapupu chehanzvadzi kuti muone zviri mufaro uye chishamiso chemazviro kwazvo chenyasha dzamwari zvazvaigona kuita kana zvaitwa maererano neshoko ramwari munoona vimbiso yamwari yenguva zvino vimbiso yamwari kuna noa haishande kwatiri nhasi vimbiso yamwari kuna mozisi taisakwanisa kuva nemharidzo yamozisi mozisi aisakwanisa kuva nemharidzo yanoa tine mharidzo yenguva ino hataikwanisa kuva nemharidzo yaluther hataikwanisa kuva nemharidzo yawesley ino ndeimwewo nguva mwari vakagovera shoko ravo kuzera roga roga uye zera iroro parinouya vanotumira mumwe munhu ipapo kuzosimbisa shoko iroro kuzoratidza kuti ichokwadi uye zvino tinoona mune rimwe nerimwe zvino sezvakangotaurwa najesu paiva panyika akati munovaka makuva evaprofita uye madzibaba enyu ndivo vakavaisamo Zvino vanhu vekwangu makatorike sezvamunoziva, ini ndiri muIrish. Zvino isu zvino vanotaura nezvamutsvene Patrick. Makatorike vanomutindewavo. Zvino ka anotova mukatorike chaiye sezvandiri ini. Vanotaura nezvaJohani wekaaki. Vakapisira musikana uyu padanda semuroi. Tose tinozviziva. Nokuti akanga ari wemweya uye achiona zviratidzo. Sezvinei, kwapera mazana emakore akati kuti vakachera mutumbi wevaprista ivavo nokuita zvirango zvokutendeuka nokuikandira murwizi. Asi handizvo zvazvinotorera munoona. Vanogara vachizvipotsa. Munhu anogara achirumbidza Mwari nokuda kwezvavakaita, achitarisira kune zvavachange vari uye achifuratira zvavari kuita. Ndihwo hunongova hunhu hwemunhu, uye haasati ashandura hunhu hwake munhu hwemunyika. Saka tinoona kuti mharidzo yedu zvairi nhasi, mharidzo yatinayo yekuti budai muBhabhironi uye muve vakasununguka uye mozadzwa nemweya nemwenje yenyu yakagadzirwa uye yakajeka, uye tarirai kumusoro, rudzinginuro rwedu rwuri kuswedera pedyo. Zvinhu izvi hazvizivikanwe nevanhu vakawanda vanofema nekudana pazita rashe wedu anodikanwa. Asi zvakadaro, pakati pazvo zvose izvozvo hatina chatinopikisa pavanhu ivavo, vanhu ivavo vemumasangano. Zvavari zvakanaka, vakanaka. Ivo ndevedu, ivo ndevedu vatinobatidzana navo muevhangeri, nokuti Jesu akati, hapana munhu anogona kuuya kwandiri kunze kwokunge baba vangu vamukweva. Uye vose vandakapiwa nababa vachauya. Saka isu tinongova nemungava chete wokudyara mbeu. Dzimwe dzakawira parutivi rwenzira, dzimwe mhando dzakasiyana-siyana dzevhu, dzimwe dzakawira pasi ndokubereka zvakapetwa kazana. Saka tinongova vakushi vembeu chete. Mwari ndo vanoitungamirira painoenda pasi. Uye zvino tinonamata kuti pamwe mangwanani ano pachave nembeu inowira pane imwe nzvimbo ingangokurudzira mumwe munhu. Uye sezvingori munhu kupedzisa chapupu changu pamusoro pemudzimai mudiki wandanga ndiri kuzotaura zvake. Mudzimai uyu akauya nekamwana aka kakomana kadiki, ndinofunga kangangoita makore 10 12 ekuberekwa. Uye pamwe kasina kukura kudaro, nekuti mudzimai uyu aiva akamutakura uye akamugamuchidza kwandiri. Zvino ipapo pandainamatira mwana uyu, kamuchinda aka kakasvetuka kubva mumaoko angu ndokuenda kachimhanya kachidzika papuratifomu pane vanhu vangangosvika 3500 kana 4000. Uye pavakadaro, chinhu chekutanga chavakati vamboona chaitwa, amai vacho vagere pachigaro chekumberi vakangofenda ndokukotamisa musoro. Zvino kamwe kasikana kechiAmish, munoziva here vanhu vechiAmish? Handizive kana muinawo kunze kuno. Vane vhudzi refu, vanhu vanotapira kwazvo uye vakachena kwazvo uye vemhando yakanaka. Munoziva, mumamenonites ose kana maAmish nevamwe vakadaro, hatina kana nhoroondo imwe yevana vane misikanzwa. Vadanei henyu kuti vanosetsa kana muchida? Asi isu tine chimwe chinhu chatisina mudzimba dzedu chavanacho. Havana kana nhoroondo imwe kumatare edzimhosva yeunhugu hwevana pakati pavo. Vanorera vana vavo nenzira imwe chete, uye ndiyo nzira yavanofamba nayo. Zvino mudzimai wechidiki uyu aizivikanwa zvikuru nekuridza piano. Mudzimai wechidiki akanaka pachiso nevhudzi shava rakareba rakagadzirwa zvakanaka kugutsa. Zvino paakatarisako zvino aive muAmish. Hapana chaaiziva nezvependekosti kana neniwo futi. Asi paakatarisa kupuratifomu ndokuona mukomana uya achienda achifamba ipapo, akakanda maoko ake mudenga. Ndinoziva kuti pane kupengereka, uye ndinoimba kuti handina kurerekera ikoko. Ini handisi murevi wenhema, uye ini handisi kana ndichikanganisa, ini handisi kukanganisa nemaune, ndiri kukanganisa nekusaziva. Asi musikana uyu akakanda maoko ake mudenga, uye vhudzi riya ndokuwira pamafudzi ake. Zvino akatanga kuimba nerurimi rusingazivikanwi, uye airidza rwiyo rwuya, murapi mukuru zvino ave pedyo, Jesu anonzwira tsitsi. Zvino paakasvetuka kubva ipapo, ndinoziva kuti izvi zvinonzwika sezvinoshamisa kwazvo zvino. Asi musikana uyu hapana chaaimboziva nezvekutaura nendimi, asi aiimba nerurimi rusingazivikanwi. Murapi mukuru zvino ave pedyo, Jesu anonzwira tsitsi. Uye piano iya yakaramba ichiridza, murapi mukuru zvino ave pedyo, Jesu anonzwira tsitsi. Saka vakazadza maaritari iwayo, uye zvichidzika nemumabharikoni pasi, vanhu vachidanidzira. Musikana uya akamira ipapo, chiso chake chakasimudzwa saizvozvo, achitaura nedzimwe ndimi. Uye piano, makii machena achiri kungofamba. Murapi mukuru zvino ari pedyo, Jesu anonzwira tsitsi. Anotaura nemwoyo yakasuwa kuti ifare. Hakuna rimwe zita kunze kwaJesu. Ndizvo, ziso harina kumboona nenzeve haina kumbonzwa zvatakachengeterwa. Munoziva zvandinofunga? Ko, tingazobvuma sei chinotsiva kana chimwe chinhu chinongova chekunyepedzera? Iwo matenga azere nezvemazviro kwazvo, simba rechokwadi raMwari rinogona kusunungura munhu womukati, rinogona kutiitira chimwe chinhu. Mwari vakuropafadzei. Zvino pane zvinhu zvakawanda kwazvo. Handina kumbokuudzai kuti bhuku iri munoriona kupi, munoona. PO Box 325 Jeffersonville. Uye kana mukanyora hongu kava nuritumira kwa muri. Kana kuti kushanyira mumwe wemisangano vachange vachagovera. Zvino ndinotenda zvikuru nenguva iyi yakanaka yekuyanana. Zvino mangwanani ano ndanga ndichifunga nezvekanyaya kandaimbotaura kuChristian businessman pamusoro paZakeyo. Vazhinji venyu makandinzwa ndichikataura pamusoro pekuti muchinda mudukuyu akanga asingatendi mukunzvera uku uye kwashe. Hongu ndinodaira sevatinavo muzera rega rega, unoona chechokwadi wobva waona kutevedzera. Uye tinofanira kungotsungirira nazvo. Asi vanofunga zvakanaka vakadzikama nevarume vemagwaro vanonzwisisa, munoona izvo isu. Uye hazvina basa apo mai Amy Semple McPherson pavakanga vari pasi pano panyika mushumiro yavo, vanoti muparidzi wese wechidzimai potse aipfeka mapapiro aye sekuti munoziva kana magamenzi akadaro vobva vatakura Bhaibheri. Ingotarisai ana Billy Graham vari munyika nhasi. Asi munoziva Billy Graham haakwanise kutora nzvimbo yako. Ina ndikwanisa kutora nzvimbo yaBilly, iye haakwanisa kutora yangu. Ina ndikwanisa kutora yako, uye iwe haugona kutora yangu. Iwe ndiwe sedunga munhu muna Mwari. Mwari vakakuita nenzira yauri nokuda kwechimwe chinangwa. Kana tikangowana nzvimbo yedu, uye tobva tagarapo. Kana tikaedza kuita chimwe chinhu chakasiyana zvino, munoona, tave munharaunda yemumwe munhu. Zvinova izvo kuti tinoposhera mufananidzo waMwari. Tikatora sezvakaita Billy Graham munyika yemasangano nhasi, sezvaari iye. Kana tingazviti zvichida kumutambi wenhabvu, ndiye ane bhora. Zvino mukaedza kutorera bhora munhu wenyu pachenyu, munenge muchingovhiringa chikwata chenyu. Chengetedzai munhu wenyu, munoona. Rambai muchimuchengetedza, dzivisai vamwe vose kuti akwanise kumhanya. Zvino tichagoyesa mushure mechinguva, uye Jesu achauya, uye zvino zvese zvichange zvapera. Ishe vakuropafadzei. Zvino ndichataura pamusoro pemurume uyu Zakeyo. Zvino ndakamisa mumuti uyu, munoziva aine mashizha ose akadhonzerwa paari. Zvino paakaburuka kubva mumuti akaenda kumba pamwe naJesu. Ini ndikati akave nhengo yegungano refu gospel businessmen. Saka kana paine mumwe Zakeyo pano mangwanani ano, ndinoimba kuti unotora rairo yakanaka iyoyo wova nhengo yefu gospel businessman. Unoti fu gospel hongu changamiri, ndicho chinhu bedzi Jesu aizoparidza machiri, ringadai riri vhangeri rakazara. Ndizvozvo chaizvo, handizvo here? Chokwadi, nokuti iye aiva vhangeri racho rakazara. Ndizvozvo, haaikwanisa kuzviramba. Asi zvino ndine magwaro mashoma akanyorwa pano echidzidzo chidiki chemazuva ese chidiki. Zvino nditorera maminitsi mashoma kana mungatsungirira neni. Asi tisati taita izvi, zvino murwadzano rwedu ruduku rwekuungana nekutaura pamusoro pemaoko echitsere mubhaketi nezvimwe zvakadaro, zvino ngatimboisai zvimwe zvose izvi parutivi uye tongofunga kuti tave kusvika pakujairana. Uye tinoda zvino kupinda muchikamu chakadzama cheshoko. Ngatikotamisei misoro yedu zvino patiri kuswedera kwariri, nokuti hatina kodzero yekuswedera kushoko tisina kutaura nemunyori waro kutanga. Takakotamisa misoro yedu, maziso yedu akavharwa, uye ndinoimba kuti mwoyo yedu yakakotamiswa pamwe nemisoro yedu. Handizive ndakasimudza maziso angu, uye ndakatarisa pamusoro peungano, kana paine mumwe munhu pano angati nokusimudza maoko avo, hama mushumiri. Ndirangarireiwo mumunamato. Ndine chishuwo nhasi. Mwari vakuropafadzei. Mwari vakuropafadzei. Zvino vanoona ruoko rwako. Vanoziva zviri pasi peruoko rwako mumwoyo mako. Dai vazvipa, ndiwo munamato wangu. Mwari vanodikanwa, tichitenda nechivakwa chino icho isu, vana venyu vakaninipa, tinogona kuungana pamwe chete pasi pano, uye tongotaura, uye tova nokuyanana. Kuti tingova isu pachedu, apo tichizvipira kuna Kristu uye tichishuva kuva saye zvakawedzerwa. Tiri hama dzinoshumira dzakagara pedyo Ishe, varume vanokwanisa zvikuru kumira pano kusvitsa shoko iri kupfuura ini, muranda wenyu asina kufanira. Asi mujenya wawira pandiri. Uye Baba, ndinonamata nhasi kuti kana ndikataura chimwe chinhu chisinganyatsoenderana nekuda kwaMwari, kuti ndisati ndachitaura mugovhara muromo wangu. Sezvamakaita pamiromo yeshumba rimwe zuva kuti dzisanetsa Dhanieri. Baba, tinokukumbirai zvino kuti murangarire mumwe nomumwe mushumiri wose, uye nerumutsiro rwuri kuitika muno muguta Ishe, zasi uko kuAssemblies of God. Ndinonamata Mwari vanodikanwa kuti mutumire rumutsiro rwakadaro imomo, zvokuti guta rino rose rinozunguzwa nesimba raMwari. kuti mabhawa osaya nevana vanodzungaira mumugwagwa vaunzwe kuchigaro cheumambo chaMwari uye vazadzwe norunako rwavo uye nemweya wavo. Zviitei Baba vekudenga. Uye tinonamata kuti nhasi kana paine murume kana mudzimai, mukomana kana musikana aunzwa mumusangano uno mangwanani ano pano pasi pechengetedzo kubva mazaya echando, kuti mweya mutsvene mukuru ushanyire mwoyo yavo uye ugotaura kwavari nenzira isinganzwisisiki. Zvichida vamwe vakatetereka vakambogamuchirai Ishe, asi zvino vakaenda kure. Vadzoseiwo Ishe mangwanani ano. Uye tinonamatira gungano iri nahama El nemudzimai wavo uye nevamwe. Zviitewo Ishe. Zvino timedurireiwo chingwa cheupenyu patinovhura mapeji eshoko, nekuti tinoziva kuti Bhaibheri harina dudziro yepachivandi. Asi Mwari havadi isu kuti tidudzire shoko ravo, ivo vanozvidudzirira pachavo. Vakati rimwe zuva ngakuve nechiedza, chiedza chikavapo. Vakati mhandara ichava nemimba, uye ikava nayo. Uye mumazuva ekupedzesera ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose, zvisinei kuti nyika yakati kudii, vakazviita. Havadi kana mududziri. Vanozvidudzirira mashoko avo pachavo, nokuriita kuti rive benyu, nokurisimbisa kuvesa izvozvo. Uyai mumwoyo yedu, Ishe Jesu, uye mutidudzirire nhasi zvinhu zvatinoshuvira. Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. Zvino muBhaibheri, kana mukavhura, ndinotenda kuti handina kumbova nemharidzo yandakaedza kutaura pamusoro payo yandisina kutanga ndaverenga shoko, nokuti shoko rangu rinokundika, ndiri munhu. Asi shoko ravo haringogone kukundika, ivo ndiMwari. Saka ngatichivhurai zvino tiwane chidzidzo chidiki, uye tichabuda mumaminitsi angangoita 30-40 Ishe vachitendera. Pana zvakazarurwa zvino tinoda kuvhura chitsauko 3 chazvakazarurwa, tichitanga nendima 14, uye tinoda kuverenga chikamu chete, imharidzo kuzera rechechi yeRaodikia. Uye ndinotenda uye ndinofunga kuti vanhu vazhinji vakazadzwa nemweya nevaverengi veBhaibheri vanotenda vanogona kuti amen kwazviri kuti tiri muzera rechechi yeRaodikia, nokuti ndiro zera rekupedzesera. Teererai mharidzo yechinhano chechechi panguva ino. Uye kumutumwa wekereke yeRaodikia nyora: zvinhu izvi zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka uye chazvokwadi, kutanga kwekusikwa kwaMwari. Ndinoziva mabasa ako, kuti hautonhori kana kupisa. Ndaingada kuti dai waitonhora hako kana kupisa. Saka zvino zvaunoti dziyei usingatonhori kana kupisa, ndichakusvipa kubva mumuromo mangu. Nokuti unoti ndakapfuma uye ndine pfuma huru uye handishayiwi chinhu, uye usingazivi kuti unonzwisa urombo hwakasuwa, uri murombo, uri bofu uye hauna kupfeka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaedzwa mumoto kuti uve mupfumi, nenguo chena kuti uve wakashonga, uye kuti nyadzi dzako dzokusasimira kwako dzirege kuonekwa. Wozora meso ako nechizoro chameso kuti uone. Vose vandinoda ndinovatsiura nokuvarova. Naizvozvo iva neshungu utendeuke. Tarira, ndimire pamusuo ndichigogodza. Kana munhu akanzwa izwi rangu akazarura musuo, ndichapinda kwaari uye ndichadya naye, naiye neni. Kuna iye anokunda ndichamuita kuti agare neni muchigaro changu choushe, kunyange seniwo ndakakunda uye ndikagara pamwe chete naBaba vangu muchigaro chavo choushe. Uyo ane nzeve ngaanzwe zvinoreva Mweya kumakereke. Ishe varopafadze kuverengwa kweshoko iri. Zvino ndinoda kutora kwechinguvana kamusoro kenyaya kadiki kanonzi masuo mukati mesuo. Masuo mukati mesuo. Zvino izvi zvakanyanya ku masuo mukati mesuo. Manzwi matatu: masuo mukati mesuo. Ungati kwandiri, hama, zvichida pane vanhu zana pano, ipapo hamufunge here kuti musoro wenyaya wakaita semudiki apo muine mweya ingaita zana pamberi penyu? Zvino izvozvo zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Musoro wenyaya mudiki, asi hakusi kukura kwemusoro wenyaya kune basa. Ndeizvo zvauri. Ndeizvo zvinotaurwa nemusoro wenyaya wacho zvine basa. Sekuti ndinotenda mai vamuLouisville, Kentucky, imwe nguva yapfuura, kamwe kakomana kadiki kaive mukamuri yepamusoro kachigwedebudza zvako matiranga akudhara mukamuri yepamusoro iyi, ndokubva kasangana nechitambi chetsamba chakudhara. Zvino chinhu chekutanga mupfungwa dzako, kanogona kuwana ice cream yekoni pane ichocho, pane aizvitenga zasi kwemugwagwa. Saka kakamhanya kachidzika nemugwagwa nesimba rako rose uye kakati, mungandipa mari iyi pachitambi ichi? Anotenga akachiongorora zvino chaiita sechakadzimika-dzimika, akati, ndinokupa dhora. Ini zvangu chakatengeswa zviri nyoreka. Angadai akachitengesa masendi mashanu chaiwo, uye otofara nekuda kwazvo kuti atenge ice cream. Asi chakatengeswa nedhora. Anotenga uyu akachitengesa madhora 500. Iye pamberi apo handizive chaizvo kwachakazoenda, chakapinda mumazana emadhora. Munoona, bepa diki rakanga risina zvakanyanya, raingovawo chibenga chekuti waisatombochinhonga kubva pasi. Asi harisi bepa raive nebasa, ndeizvo zviri pabepa racho zvine basa. Uye ndizvo zvazviriwo nekuverenga shoko raMwari. Haringori bepa chete kukosha kwebepa racho kana kukura kwebepa racho, ndeizvo zvakanyorwa pabepa iroro. Uye shoko rimwe chete rakakwana kuponesa pasi rose kana rikagamuchirwa nenzira iyoyo. Imwe nguva yakapfuura kwaivepo ndakaverenga imwe nyaya yemazuva emukuru wedu. Mumwe wemapurezidendi vakurusa wandinofunga kuti nyika yakambova naye aiva Lincoln. Kwete nekuti aibva kuKentucky, asi nekuti aive munhu mukuru. Haana kuwana mukana wokudzidza zvakanyanya, asi zvakadaro paive nechimwe chinhu mumwoyo make, chimwe chinangwa. Ndinofarira munhu ane muono. Ndinofarira vanhu vane chimwe chinhu chavari kurwira. Kwete kungogara chete, zvinoka chero chichauya chichange chakanaka. Oh, simuka uye uzviite. Zvino Lincoln haana kumborega dzidzo yake ichimira munzira. Aiva nechimwe chinhu chokuita. Ndinofunga kuti muKristo wese anofanira kunge akadaro. Tsvaga chinangwa chako uye ugochiita. Nhengo yese yegungano rino, kwete kungoti zvino tine kudya kwemangwanani kamwe chete pamwedzi. Handizvo izvozvo. Kana kamwe mugovera oga oga, iva nechinangwa muupenyu, chimwe chinhu chauri kuzoita. Ngati Mwari vakakuisa pano, ita chimwe chinhu pamusoro pazvo. Nhengo imwe neimwe yechechi yega yega, pane rumutsiro mudhorobha. Rumutsiro irworwo rwuripo nokuda kwechinangwa. Ngati wanei chimwe chinhu kubva parwuri. Ngatiitei chimwe chinhu nezvarwo. VaLincoln, paiva nemumwe murume uyo mukomana wechidiki. Iye akanga ari muhondo, uye akanga ari mbwende pakutanga kwacho. Zvino munguva yebasa, iye akabva panzvimbo yake yebasa. Uye vakamuwanira mhosva zvekutoti aifanira kuti agopfurwa. Uye zvaityisa chaizvo. Zvino mumwe mukomana wechidiki aimuda zvakanyanya akaenda kuna vaLincoln kuti amukumbirire ruregerero. Ndo vakanga vari purezidendi panguva iyoyo muUnited States muno. Saka akaenda kwavari kuti amukumbirire ruregerero. Zvino akati kwavari vachiburuka havo mungoro yavo, zvino vaLincoln varefu vane ndebvu, vari vekumaodzanyemba vari vatete. Zvino mukomana uyu akati, vaLincoln, pane mukomana ari kuzofa mumazuva maviri kubva zvino nekupfurwa, nokuti akatiza munguva yehondo. Uye akati, vaLincoln, mukomana uyu haasi mukomana akashata, asi maziputi ose aya achipfuura uye nevanhu vachifa akavhundutswa. Uye akavhiringidzika zvokuti akasimudza maoko ake ndokutanga kuridza mhere. Akamhanya akati, ndinoziva mukomana uyu. Akati, vaLincoln, zita renyu chete pabepa iri rinogona kumuponesa. Mungazviitawo here? Chokwadi, murume wechikristu uyu akasaina bepa racho nekukurumidza kuti waregererwa iwe nhingi nhingi. Vakasaina zita ravo Abraham Lincoln, President weUnited States. Mutumwa uyu ndokudzokera nokukurumidza chaiko ndokumhanyira kuchitokisa akati, wasunungurwa, wasunungurwa. Heino signature yavaLincoln, yavaLincoln, wasunungurwa. Akati, ko sei wauya kuzondinyomba iwe uchiziva kuti mangwana ndiri kufa? Akati, ribvisei imo muno, uri kungondinyomba chete. Uye akaramba kurigamuchira akati, kwete, ini handisi kurida ini. Akati, uri kungondinyomba chete. Akati, dai iri ranga riri rapresident. Akati, ringadai rine mucherechedzo wenyika uye raizova pabepa ravo chairo akati asi signature yavo kai iye ndokuti ndingaziva sei signature yavo akati uri kungondinyomba iwe uri kungoedza kundiita kuti ndinzwe zvakanaka zvino akangotanga kuzhamba tata ndokufuratira mukoma neye akapurwa mangwana akatevera acho zvino mushure mekunge mukomana afa uye zita ra president riri pabepa iri kuti akanga aregererwa zvino zvikazodii zvino vakaitonga mudare redzimhosva renyika uye heuno mutongo wematare edu edzimhosva yenyika anova mhedziso pamatare edu ose zvavanotaura dzimwe nguva hatifariri sarudzo yavo asi tinofanira kugara nayo zvakadaro munoona nokuti ndiyo mbambo yacho ndiyo mhedziso zvino rakapa mutongo wokuti ruregerero harusi ruregerero kunze kwekunge rwagamuchirwa seruregerero uye ndizvo zvakaita shoko ramwari ruregerero kana rikagamuchirwa seruregerero uye ishoko ramwari isimba ramwari kune avo vanoritenda nokurigamuchira hazvina mhosva wakaritarisa ubva wati rakavhiringidzwa vhiringidzwa zvakare nedudzi romiriyoni nezvose izvozvo zvinogona kudaro kune mumwe munhu asi kwandiri richiri shoko ramwari Jesu Kristu mumwe chete zuro nhasi nokusingaperi vanosungirwa kugara neshoko iroro zvino vanofanira kuzotonga chechi rimwe zuva iye kana vakaitonga nekereke yekatorike zvavanotaura ivo kuti ndizvo zvavachaita zvino ipi yacho yemakereke yekatorike yavachazoitonga nayo anosiyana imwe kubva kune imwe kana vakaitonga nemamethodist imi mabhaptist maparara kana vakaitonga nemapendekosti imi mose maparara asi havazoitongi nechechi bhaibheri rakati vachatonga nyika najesu kristu uye kristu ishoko saka munoona kuti hatina kana pembedzo ishoko ramwari ravanotitonga naro uye zvisinei nokuti idiki zvakadii shoko rimwe rakakosha kune izvi yakadaro zvakazarurwa 22:18 kutanga ndichatangira muna Genesi mwari vakapa rudzi rwevanhu shoko ravo kuti vazvichengetedze naro kubva kurufu chivi nekusuwa kana chero njodzi ngetani yemashoko avo usabata muti uyu nokuti nomusi waunoudya zuva iroro uchafa simba rose rengetani riri pachibatanidzo chayo chine utera pane zvose zvino mweya yedu yakarembedzwa pamusoro pegehena takabatirira pangetani kuchikora chimwe chazvo ndizvo zvoga zvaunofanira kuita evha haana kumbotyora mutsara wese akatyora shoko rimwe kubudikidza nasatani ndiko kwaiva kwekutanga kwebhuku pakati pebhuku kwakauya jesu ndokuti munhu haangararami nechingwa chete asi neshoko rimwe nerimwe kwete chikamu chawo rimwe chete pano neapo asi shoko rose rinobuda mumuromo mamwari paakanga afa akamuka uye akaenda kudenga uye akadzokazve ndokupa johane izvo akataura ipapo mushure merumuko rwake akati ko kana akati chii chichaitika kumurume uyu jesu akati zvinei newe kana akararama kusvikira ndichiuya achiziva chaizvoizvo kuti hausi upenyu hwake hwaizodaro asi shumiro yake yaizopfuurira mberi zvino akamusimudza muchitsauko 4 chazvakazarurwa ndokumuratidza zvinhu zvose zvaizouya zvatiri kurarama mazviri kunyange kusvika pagwaro raverengwa iri nhasi zvino pachitsauko 22 chitsauko chekupedzisera ndima 18 akati ani naani achabvisa shoko rimwe kubva mubhuku rino kana kuwedzera shoko rimwe kwariri chikamu chake chichabviswa mubhuku reupenyu maona saka tinotenda kuti munhu anorarama neshoko rose ramwari ndinozvitenda uye ndinoziva kuti ichokwadi rive diki zvakadii hazvina basa zvinongotora shoko rimwe chete kuzviita ndichifunga pamusoro pekuva kwangu mudiki nekusareva chinhu ndichiona kuti shamwari dzangu zhinji dzekucanada dzigere pano ndinorangarira ndaiva kucanada apo king george avo vandakawana mukana wokuenda kunonamatira pavakapodzwa vaine multiple sclerosis iyoyo zuva iroro vaitambudzika nechirwere chesclerosis uyewo vaiva nedambudziko remudumbu ronda remudumbu sekuziva kwenyu vazhinji vemucanada nevekuamerica zvakare asi nokuvaona vachipfuura vachidzika nepo vakagara mungoro iyoyo ivo vakanga vari mambo vaizvibata samambo mambokadzi wavo ane runako akagara pedyo navo akapfeka rokwe rake rebhuruu uye pavaidzika nemigwagwa zvino shamwari yangu neni takanga takamira pamwe chete zvino ngoro iya payakapfuura nepo akangotendeudza musoro wake ndokutanga kuchema ndakaisa ruoko rwangu pabendekete rake ndikati chii chanetsa akati hama branham havoka vachipfuura mambo wangu namambokadzi wavo zvino ndaigona kuzviyemura izvozvo saka ndakafunga kana munhu wekucanada ari pasi pemukuru wehurumende kwete mukuru wehurumende asi achiriwo zvakare mukuru wehurumende yeengland uye mambo achipfuura nepo zvichigona kuita kuti munhu wekucanada acheme ogotendeutsa musoro wake ogochema zvichazovei patichaona mambo wedu uye kufunga nezvazvo chikamu chedu isu
chichava chamambo kadzi. Zvino vana vese vakaburiswa muzvikoro, vana vadiki vakapiwa mureza mudiki weBritain. Mureza weCanada unodaidzwawo nerimwewo zita. Hama Fred, mureza weCanada unonzi chii? Union Jack. Asi vakavapa mureza mudiki weBritain kuti vaninire. Zvino mambo wakati achipfuura, vadiki vese vakamira panze vachininira mureza wavo wavo mudiki uye vachidanidzira kuna mambo. Zvino kwaiva nemabhendi airidza Mwari chengetedzai mambo paaifora nemumugwagwa. Oh, dai waingokwanisa kuwana munhu waizova nechiratidzo chezvazvichazova parumuko ipapo. Zvino pavakarayirwa vadiki ava kuti vachidzokera kuchikoro pakangopera kuratidzwa uku, uye vadiki vachidzokera, chimwe chikoro chakashaya kamwe kasikana kadiki. Zvino vakaenda kwese kwese kunotsvaga kasikana aka, vachikwira nekudzika nomumigwagwa. Zvino pakupedzesera, kuseri kwebango renhare kwainge kwakamira kasikana kadiki kwazvo kapfupi kachimbochema neshungu. Zvino mudzidzisi akamusimudza uye, chii chanetsa? Ko, hauna kuona mambo here? Akati, hongu, ndaona mambo. Akati, ko, hauna kuninira mureza wako here? Akati, hongu, ndaninira mureza wangu. Akati, saka manje uri kuchemei? Akati, munoona akamudzidzisa. Ndiri mudiki kwazvo. Vamwe vanga vakamira pamberi pangu, vanga vari vakuru. Zvino ndaninira mureza wangu. Asi haana kuona. Zvino akavhiringidzwa nazvo. Zvinoka, zvinogona kunge zviri izvo kuti King George haana kuona kasikana aka kadiki muchimiro chako. Anogona kunge asina kuona mwoyo wake wekuda nyika, uye nemanzwiro aiita kwaari. Aive mupfupi kwazvo. Asi hazvina kudaro namambo wedu. Oh, chinhu chidukusa chatinoita anochiona. Uye anoziva zvinhu zvacho chaizvo nemifungo iri mumwoyo yedu, chero zvatinoita kuti zvidiki sei. Uye tinomushumira sei? Patinoshumirana mumwe kune mumwe. Kana ndisingakude, ko, ndingamuda sei? Maona, zvamunoitira kuvaduku vangu ava, mazviitira ini. Maona, ndeizvo zvinhu zvidiki zvatinosiya zvisina kuitwa imwe nguva. Zvinodambura ngetani yese munoona. Uye tozviita kuti tiende takasununguka, tichingova nemufungo wesangano. Uye tokanganwa nezvezvinhu zvidiki izvi. Izvo chaizvo zvinova zvinhu zvakakosha. Zvose, shoko rose raMwari rinokosha. Hapana rimwe raro rinogona kusiyirirwa. Tinofanira kutora shoko rose raro nemanyorerwo chaiwo arakaitwa. Ndimire pamukova, akadaro Jesu muzera rino reraodhikia, ndichigogodza. Macherechedza here? Zera roga rechechi raakadzingirwa kunze kwechechi yake. Mamwe mazera ese echechi akanga ari mukati mechechi, kubudikidza nemumamethodist nemalutheran nevamwe vakadaro. Akanga ari mukati muchechi, asi pano apa ari kunze. Zvitendwa zvedu nezvimwe zvakanga zvamubuditsa muchechi. Asi akamira kunze ikoko achiri kungogogodza. Uyo anonzwa, uyo ozarura mukova. Ndichapinda mukati naye, ndodya naye. Ndomupa ruponeso rwemeso ake nenhumbi nekumupa pfuma yekudenga. Uyo achandinzwa ndichigogodza. Ndafunga kuti ndaigona kufunga nezvezita reuya akadhirowa mufananidzo uya, akapenda mufananidzo waro wekunge ari pamukova. Apo iye, munoziva, mifananidzo yese mikuru kutanga inofanira kupinda nemumutsara kana kuti muhoro yevatsoropodzi usati waturikwa muhoro yemukurumbira. Mufananidzo iwoyo wokutanga zvino waizoita mamiriyoni emadhora. Asi, munoona, zvakaita sechechi inofanira kupfuura nemuhoro yevatsoropodzi yatinopfuura nemo. Uchadaidzwa kuti muumburuki mutsvene, uchadaidzwa zvese zvese. Asi kana ukangomira uri panzvimbo yako muna Kristo, zvino nerimwe zuva achatiendesa kuhoro yemukurumbira. Asi chekutanga, tinofanira kumira tichitsoropodzwa. Ndipo pakamira udiki hwedu, ndipo paunoratidza. Uyo asingagoni kutsungirira pakurangwa mwana hupombwe, uye haasi mwana waMwari. Hazvina mhosva kuti akajoina chechi zvakadii, uye nechero zvaakaita achiri, kana asingakwanisi kutsungirira pakurangwa, ndewe hupombwe, uye haasi mwana chaiye waMwari. Asi mwana chaiye wechokwadi waMwari haana basa nezvinotaurwa nenyika. Zvimwe zvese zvinotevera mushure, ane pfungwa dzake pana Kristu, uye zvinobva zvatoringana. Hongu, chero zvinenge zvanzi naKristu aite, anozviita. Chero kupi kunoenda Gwayana, vari pamwe naro, chero kupi. Uye zvonona, kuonekwa kwake, upo hwake, nezvaanoita. Anogara aine vanhu vake, mwenga wake. arufambizana nawo rimwe zuva kuchava nemabiko emuchato uye anopenda mifananidzo uyu zvisinei pawakapfuura nemune vatsoropodzi boka revatsoropodzi vakaungana pane anopenda mifananidzo uyu handisi kukwanisa kurangarira zita rake ndiri kuedza kufunga ndezvamichelangelo asi aive muvezi wechivezwa chamozisi asi handisi kugona kurangarira zita rake asi zvisinei akati mufananidzo wako wakanaka kwazvo akati handina chandinogona kutaura ndichipikisa mufananidzo uyu akati nokuti akabata mwenje muruoko rwake zvinoratidza kuti anouya zvakare muri magurusa reusiku akati uye zvakare ari pamusuo nemusoro wake nzeve yake kuti arege kuva nechokwadi chekusaposa kudana kunonzwika zviri kure kure akarerekera nzeve yake kumusuo uye ari kugogodza pamusuo akati asi munoziva changamiri pane chinhu 1 chamakakanganwa mumufananidzo wenyu uye anopenda mifananidzo uyu zvakamutorera upenyu hwese kuti aupende akati chiiko chandakakanganwa nhai changamiri akati zvisinei nekuti anogogodza zvakadini munoona makakanganwa kuisa chokuvhurisa gonhi hapana chokuvhurisa gonhi pamusuo kana mukacherechedza musuo uyu hapana chokuvhurisa gonhi pauri akadaro anopenda uyu ndakatoupenda saizvozvo munoona shangamiri akati chokuvhurisa gonhi chacho chiri mukati iwe ndiwe unovhura musuo wacho ndiwe unovhura musuo munhu anogogodzerei pamusuo wemunhu ari kuedza kuti apinde ari kuedza kupinda mukati anogona kunge aine chimwe chinhu chaanoda kukuudza kana kutaurirana newe ane mashoko kwauri uye ndicho chikonzero vanhu vachigogodza pamusuo wemumwe vane chikonzero chekuzviita hazvigone kungoitika pasina kana chikonzero haungaendi kumba kwemumwe munhu kunze kunge paine chikonzero chekuendako kana pasina chimwe chinhu chekushanyira kumusvitsira mamwe mashoko kana chimwe chinhu pane chimwe chikonzero chekuti munhu aende kunogogodza pamusuo pemumwe munhu pese pane mubvunzo panofanira kuva nemhinduro hapangavi nemubvunzo pasina mhinduro saka ndizvo zvatinotarisa mubhaibheri mibvunzo iyi yezuva rino bhaibheri rine mhinduro uye kristu ndiye mhinduro yacho zvino vanhu vazhinji vakakosha vakagogodza pamusuo mukufamba kwenguva yeupenyu uye vazhinji vakagogodza munguva dzakapfuura uye ipapo zvichida nguva dzikaramba dzichienda kuchava nevamwezve vakawanda vanhu vakakosha zvino chinhu chekutanga zvichida kana mumwe munhu akagogodza pamukova wako kana waikwanisa waiverevedza wovhura keteni kuti uone kuti ndiani aripo kana wakabatikana sezvatinozviti tiri nhasi uno kubatikana zvekutadza kuenda kuchechi batikana zvekuita izvi uye munoziva chechi yangu haitendi mumhando yezvinhu zvakadaro uye munoona takangotibudai mugwara zvishoma dzimwe nguva kubva pashoko asi ukavhura keteni zvino unobva wada kuona kuti ndiani akamira ipapo uye kana ari munhu akakosha nekukurumidza unomhanyira kumusuo zvino ngatidzokerei shure zvishoma uye totora vanhu vashoma vakagogodza ngatidzokerei shure tofunga nezvafarao muijipita mazana mazhinji emakore akapfuura ko dai farao mambo eijipita akauya kumba kwemunhu wekumaruwa uye wekumaruwa uyu achinge asinganyatsofarirane nafarao uye asingatendi maitiro ake uye asingawirirane naye uye asi hepano pamire farao akamira pamukova wemuvaki nezvidhinha kana mukanyi wedhaka sezvatingavadaidza zasi muijipita zvino ovhura keteni rake zvino hoyo farao mukuru amire pamukova uye ari kugogodza nyemwerero pachiso chake handiti wekumaruwa uyu anovhura musuo obva ati pindai farao mukuru muranda wenyu akaninipa ngaawanirwe nyasha pamberi penyu kana paine chimwe chinhu mukati meimba yangu ndinongova senhapwa yenyu farao mandiremekedza pamusoro pehama dzangu mauya kumba kwangu ini ndiri munhu murombo munoshanyira madzimambo chete nevaremekedzwa nevanhu vanokosha uye ini handina chinokosha pandiri asi imi mandishanyira mandiremekedza farao chiiko chingaitwa nemuranda wenyu akaninipa hazvinei kuti farao aizokumbira chii kunyange kuupenyu hwake aizochipa chokwadi kuremekedzwa kana toti semuenzaniso mushakabvu Adolf Hitler akanga ari mutungamiriri wegermany tomboti dai akaenda kuimba yemusoja uye boka riya remasoja madiki enatsi akadzika musasa ipapo uye chokutanga munoziva zvinoka mumwe munhu ogogodza pamusuo zvino musoja mudiki obva ati handisi kunzwa zvakanaka mangwanani ano mudzimai vaudze kuti vaende havo zvino obva averevedza kumusuo zvino ovhura keteni oti iye murume wangu chitosvetuka nekukurumidza ichaitika ndiani akamira ipapo hitler mutungamiri weGerman. Oh, ini zvangu. Musoja mudikiye anosvetuka kubvapo, opfeka hanzu dzake nekukurumidza. Uye omira akati mbikiti. Ofamba achienda pamusuo, okinura musuo, obva avhura musuo uye oti, kazwai Hitler. Unoona? Akanga ari munhu mukuru pamazuva ake ari muGerman. Chiko chandingaita? Kana dai akati, enda unosvetukira kumawere uku. Angadai akazviita. Sei? Hapachina, hapana munhu akakosha zvikuru ipapo muGerman mumazuva emanatsi kupfuura Adolf Hitler. Akanga ari munhu mukuru. Uye iye, uye rukudzo rwakadini kana achingoshanyira vatungamiriri vemauto nevanhu vakuru. Asi heuno ari pamusuo wekamusoja kadiki. Oh, zviro kwazvo rwaizova rukudzo rukuru kwaari. Zvinoka zvino, ko kuFlagstaff tichazviunza pedyo nesu. Ko kana masikati ano kuti president vedu vaJohnson, LB Johnson. Ko kana vakaburuka mundege kunze kuno kune imwe nzvimbo. Uye zvino tose tiri muboka rimwe chete revanhu, tese tiri varombo. Zvichida mumwe ane basa riri nani zvishoma, pamwe imba iri nani zvishoma, asi shure kwezvose tingori vanhu. Asi ko kana vakauya kumba kwenyu zasi kuno, pamwe akaninipisa pakati pedu uye ogogodza pamusuo. Zvino iwe woenda kumusuo, hapo pamire President LB Johnson. Handiti kungazove kukudzwa kukuru. Unogona kusawirirana naye mune zvematongerwo enyika. Asi unenge uri munhu akaremekedzwa. Kunge uina president weUnited States amire pamusuo wako. Umbori ani kana kuti ndimbori ani? Zvino hapo pamire Lyndon Johnson pamusuo wako. Kunyange hazvo iwe ungave musocialist kana murepublican kana kunge usingawirane naye zvakanyanya. Asi zvakadaro kungave kuri kukudzwa chaiko. Unozivei? Nokuti izvo wapiwa rukudzo urwu. Handiti television yaizozviisa pascreen manheru ano. Chokwadi. Mapepa nhau mangwana aizova nemisoro yenyaya imomo. Muno mubepa reFlagstaff kuti John Doe, president weUnited States, akabhururukira muFlagstaff nezuro asina kudanwa. Ndokungodzika asina kana kokero. Ndokugogodza pamusuo wako iwe. Akaninipa. President iyeye anozova nezita rekuve munhu akazvininipisa. Hachitori munhu mukuru sezvaari. Uya kumusuo wangu kana wako iwe. Isu hatisi kana chinhu. Obva aburuka kuzotaura nesu. Handiti unofamba uchidzika nemugwagwa uye woti, hongu, ndini munhu wacho. President vakandishanyira. Rambai mumire, regai nditore wenyu, nditore mufananidzo wenyu. Nyatsonditarisai. Zvino, unotaridzika sei paunofamba uchienda? Unozova munhu akakosha chaizvo. Chokwadi. Ko, kana mambokadzi weEngland akauya, kunyange iwe usiri pasi peutongi hwake, asi kwaizove kuremekedzwa kune vamwe venyu imi madzimai kutandadza mambokadzi weEngland, kunyange musiri pasi peutongi hwake. Asi zvakadaro, munhu mukuru chaizvo ndiye mambokadzi mukuru sapasi rose panguva ino. Zvirokwazvo anotori, tichitaura pane zvematongerwo enyika. Asi kana akakukumbira kamwe kanhu kakashongedza madziro ako, kaunokoshesa zvikurusa, waizokapa kwaari. Kungava kukudzwa kwauri kuti uzviite. Chokwadi ndiye mambokadzi weEngland. Uye waizokudzwa naPresident. Uye munhu wese aizotaura nezvekuninipa kwamambokadzi weEngland achibhururuka kuzoona mumwe mudzimai muFlagstaff. Munhu mudiki wepasi pasi. Zvino mapepa aibva azvinyora. Uye nhau dzaizvozvibuditsa. Asi munoziva, munhu anokosha kupfuura vose panguva dzose. Jesu Kristu. Anogogodza pasuo redu. Zvino anorambwa kupfuura madzimambo ose nemadzishe ayo akambovapo. Ndizvozvo. Uye unogona kumugamuchira wobuda wotaura chimwe chinhu pamusoro pazvo, nyika yekunze inozokuseka pachiso chako. Hapana nhau dziri kuzo. Ndianiko angauya kumba kwako mukuru angadarika Jesu Kristu? Ndiani angagogodza pamusuo wako mukuru kudarika Jesu Kristu? Ndiani angagona kuita izvozvo? Mwanakomana waMwari. Ndiani angagogodza pamba pako? Ndiani angave akanyanya kukosha? Uye zvakadaro anogogodza zuva nezuva. Uye kunyange ukatomugamuchira unonzi mupengo. Saka munoona kuti nyika inoziva sei vari vayo? Ndizvozvo. Asi zvino haaizouya kunze kwekunge aine chikonzero chekuuya. Uye unofunga here kuzvininipisa kwaPresident Johnson kana mambokadzi weEngland kana chero munhu mukuru upi zvake? Kwaizoratidzwa sei sekuzvininipisa kwomunhu mukuru iyeye anokosha kugogodza pasuo rako iwe? Ko, kuzoti kuzvininipisa kwemwanakomana waMwari? Tiri vanani kunze kwokuva vatadzi, vane tsvina, vakaberekerwa muchivi, vakaumbwa mukusarurama, vakauya munyika vachitaura nhema. Zvino mwanakomana waMwari ouya kuzogogodza pamusuo wedu. Zvino mambokadzi weEngland anogona kukukumbira kuti uniitire chimwe chinhu. Anogona kutora chimwe chinhu kubva kwauri. Ndizvo zvinogona kuitwawo naPresident. Vanogona kukukumbira kuti uite zvinhu zvawanga usingade kuita. Vanogona kukukumbira pfuma yawanga usingade kusiyana nayo. Uye Yesu azoreva kana chinhu kwavari iwo chete.
Jesus is bringing something to you, honey.
Asi, Jesu ari kuunza chimwe chinhu kwauri paanogogodza. Ari kuunza ruregerero. Usaruramba. Nekuti sekutongwa kwazvakaitwa matare edu muno, ndizvo zvazvichavawo mumambo wokudenga. Kana akagogodza waunza ruregerero, woruramba, wofira muzvivi zvako, uchaparara. Kunyange wakava nemukana wokugara musangano wakadai. Kunyange wakava nemukana wekuva murumutsiriro. Kana kuchechi kwako, uye ukanzwa mufundisi wako achiparidza shoko reevhangeri. Uye ukava ne, unoti, hongu, ndakanga ndiripo, zvichidaiwe, zvakaoma kutaura zvese zvaungagona kutaura. Ndakanzwa kuimba kwacho, ndakanakidzwa nako, ndakanzwa zvapupu zvacho, zvaiva zvechokwadi, asi wakariramba. Ko, dai ndaiva jaya, ndowana musikana wechidiki, ari tsvarakadenga, ari muKristu, aizoita, aiva pazvese achikodzera. Haukwanisi kuwana mhosva pariri. Asi, unofanira kuisa parutivi tsika dzevanhu. Unoti, oh, ndinotenda kuti ndizvozvo, ndaona zvazvo. Asi unofanira kurigamuchira. Iwe zvino, mudzimai iye, anova chikamu changu. Zvino, unova chikamu cheshoko, chinova mwenga. Kana ari shoko, mwenga unenge uri shoko riri mwenga. Munoona, mazviro kwazvo chaiwo. Munoona, unofanira kurigamuchira. Waizoti, unogona kutaura zvaunoda, unogona kuganza naPresident. Asi kazhinji kana jana raJesu rasvika pamukova wedu, tinongomuramba. Munoona, hatidikana nechekuita naye. Tinoti, haiwa, rimwewo zuva. Ko kana ukagogodza pasuo rimwe munhu. Zvino ngatimboshandurai mufananidzo wacho kukanguva. Ko kana ukanogogodza pasuo rimwe munhu. Uye uine chimwe chinhu chavo. Uye shure mazvose, ivo vari kwauri sezvaungava iwe kuna Mwari. Zvino kana ukadaro handiti zvakanaka. Asi hapana zvimwe zvauri kuda. Saka pauno gogodza pamusuo womumwe munhu, ivo vodongorera nepahwindow, vobva vavhara keteni kana kuti kuuya kumukova, vobva vati, mozouya imwe nguva, zvino ndingada, handina nguva yacho mangwanani ano. Unoziva here zvawaizoita? Zvichida zvimwe chetezvo zvandaizoita ini, uye nevamwe vose, hawaizodzokera zvakare. Asi kwete Jesu, ndimire, uye ndinogogodza. Kuramba achigogodza. Maona, uyo anorambotsvaga, kwete anotsvaga, kurambotsvaga. Uyo anorambogogodza, kugogodza, kugogodza kuenderera mberi, kurambogogodza, munoona, uyo anorambotsvaga, uyo anorambogogodza, zvicha, kwete kungo, semufananidzo womutongi asina ndurambo, mudzimai akaenda achida kutsivirwa, kutsiva, asi haana kukwanisa kukuwana, iye, akaramba achingogogodza nekupoterera, uye ndokuti, kungoti mudzimai abve paari, zvichatsiva muvengi wake, ko kuzoti baba vekudenga, vangaita nepakuru zvakadii. Munoona, tinofanira kunge tiri isu tiri kugogodza pasuo ravo. Aifanira kunge ari Adhamu achimhanya achikwira nekudzika mubindu achidanidzira kuti baba, baba muripi? Asi pane kuti zvidaro vaitova Mwari vaimhanya vachikwira nekudzika mubindu. Mwanangu, mwanangu uripi? Munoona, zvinongoratidza zvatiri. Tinogara tichihwanda pane kuti tibude pachena. Tozvireurura. Tinoedza kutiza, tohwanda kuseri kwechimwe chinhu. Ndiwo hungori hunhu hwemunhu. Tinawo saizvozvo. Hongu changamiri. Waizopa vanhu ava zvakanakisisa zvawaiva nazvo zvose. Asa waizo, iwe waizo gamuchira Jesu. Handisi kureva iwe, asi ndinoreva vanhu pano. Kana kuti, zvimwe ungataura izvo, ungati, muparidzi. Ndakatozviita izvozvo. Ndakangovhura moyo wangu, ndokurega Jesu achipinda. Ndakazviita makore 10 apfuura. Ndakazviita makore 20 apfuura. Zvinogona kunge zviri izvo chaizvo, asi ndizvo zvoga zvawakaita here. Maona. Ndinoda kukubvunza zvino. Kana waizokoka chero ani zvake mumba mako, uye kana wapinda pamukova, mumwe munhu akukoka kuti upinde waro woti, pindai, hongu, ndine chinangwa, ndichabudawo kunze kweguta, uye ivai munoremekedzwa, munoona, ndiyo nzira iyo vanhu vazhinji vanogamuchira nayo Kristu. Ndiri wechechi, ndiri wenzvimbo huru yakati ikati zasi kuno, uko kunova nachiremba PHLL munoziva, uye ndiyo chechi hurusa, meya anoenda kone zvose munoziva, ndiri wechechi iyoyo, vanongomutendera kuti apinde kusvika pakadaro, hongu, ndichamugamuchira, munoona, kuti ndiwane cheuviri.
When Jesus comes into the heart.
Asi zvakadini zvino Jesu paanouya mumwoyo. Vanhu vazhinji vanomugamuchira nekuda kwekuti havadi kuenda kugehena. Asi kana Jesu auya mumwoyo mako, anoda kuva Ishe. Kwete muponesi chete. Asi Ishewo zvakare. Ishe ndiwo hutongi. Anopinda mukati kuzotora hutongi.
Zvino, unoti, ndizvo here hama Branham, chokwadi. Ko kana ndikakukoka kumba kwangu, uye wopinda pamukova, uye wogogodza pamusuo. Zvino, ndotarisa panze, ndoti, hongu pindai, kana muchikwanisa kundibatsira zvakanaka, pindai henyu. Asi zvino, pamunopinda zvino, handidi kuti mungopinda pese pese mumba mangu. Chingomira ipapo pamusuo, rangarirai. Musoro wedu wenyaya unoti, masuo mukati mesuo. Zvino, mukati memoyo wemunhu, mune masuo madiki akawanda. Uye masuo madiki iwayo anovhara zvinhu zvakawanda. Kungomutendera kuti apinde, handizvo zvoga. Paanopinda. Kana ndichinge ndapinda mumba mako, kana uchinge wandigamuchira pamusuo, handiti kana ukati, pindai hama Branham, ndafara kwazvo kukuonai. Ndinozoti, zvino, mukana mukuru kwandiri kupinda mumba menyu. Oh, mungauyewo here kuzogara pasi? Hama Branham, pindai kwese mumba medu, sunungukai zvenyu. Oh, ini zvangu. Ndinoenda kufiriji. Ndozvitorera rimwe remazisangwe jimakuru rakada kuita sezvizvi. Ndobvisa bhutsu dzangu. Uye ndopinda mubhedhuru ngorara. Uye ndaizova nejubheri rechikafu chairo munoona. Sei? Nokuti ndanzwa kugamuchirwa. Mandigamuchira. Naizvozvo ndaizozviyemura kana mandigamuchira. Asi kana ndaizopinda mumba menyu uye mundiudza kuti mirai pamusuo ipapo. Zvino musaite zvokungoenda kwese kwese. Handinganzwe kugamuchirika zvakanyanya. Ungadaro here? Kwete munoona. Awaizonzwa kugamuchirika. Mumwe munhu wokukoka mukati uye woti, zvino chimbomirai, hongu pindai, asi mirai ipapo. Zvino, pane suo diki paunopinda mumwoyo wemunhu. Ndichangotaura pamusoro pemashoma awo munoona. Hatina nguva yekupfuura nemumasuo esaya nokuti kune mazhinji awo maona. Asi, toti maminesi 10 anotevera. Ngatitaurei nezvemashoma masuo matatu. Zvino, kudivi rekurudyi remwoyo wemunhu, paunopinda pamusuo, pane suo diki kudivi rekurudyi uye rinonzi mukati imomo suo rekuzvikudza. Oh, ini zvangu. Usaende uchinopinda pasuo iroro. Havadi Ishe imomo pasuo iroro rinova kuzvikudza. Ndiri munhu mukuru chaizvo ini. Ndine, oh, hongu zvinotarisai ndinokudzai ini. Unoona? Kuzvikudza ikoko. Musapinde ikoko. Zvino, hakwanise kunzwa kugamuchirwa chero bedziwe uchigara wakavhara suo iroro rekuzvikudza. Anofanira kukuninipisa. Unoona? Ndizvo zvaanouyira. Munoreva kundiudza kuti ndinofanira kudzika zasi ikoko, ndoita sevamwe vese. Zvinoka, hausungirwe kuti udaro, ndicho chokwadi ichocho. Zvino, ndinokutaurirai, munofunga kuti ndingazodii kana ndaenda kumusangano webhizimu nguva inotevera. Ndingazodii kana ndikasangana nemukuru wangu wekubasa mangwana, uye kuti ndozobatwa nemweya iwoyo pandiri, uye ndosvetuka ipapo ndiri pakati pekuita basa rangu. Ndotanga kutaura nendimi. Oh, zvingazondinyadzisa. Kwete, garai kure napo ipapo. Munoona? Ezvo kaizvo. Munoona? Ehe, unorega Jesu achipinda, unojoina chechi, uye woisa zita rako, wogamuchira Jesu semuponesi wako, asi ko kuti ave Ishe wako, paanenge aine utongi hwakazara. Kana ari Ishe, anazvo zvose ndezvake, iwe wakazvipira zvizere kwaari. Zvino, asi kakuzvikudza ikako. Oh, munoreva here kwatiri isu madzimai kuti tiri kuzofanira kurega bvudzi redu richikura? Zvino kandizvo zvaakataura. Tiri kuzofanira kusiya zvekupenda nzara here? Kana zvinhu izvi zvekupenda kumeso? Ndizvo zvaakataura. Asika, munofunga kuti boka rangu rezvekusona rinozoita sei? Vachanditi ndiri wechinyakare. Saka chingogara nekuzvikudza kwako. Enderera mberi, achamira pamusuo, ndipo pega paanongogumira. Asi kana wagadzirira kuvhura suo iroro, rega apinde, anokuchenesera. Zvikabudura zvichabuda zvinoenda mubhini remarara. Nezvekupendesa kumeso, zvinodzokera kubhini remarara. Uye, mugeri wevhudzi, achafane nzara, kana ari anongogera vhudzi remadzimai chete. Une mutendi chaii. Zvinoti, izvozvo hazvigoni. Oh, hongu, zvinodarowo zvakare. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri, ndizvozvo. Munoona, pane shoko diki ipapo, rausingadi kuti abate-bate. Manje kamufundisi wangu, handina basa nezvakataurwa namufundisi. Ndizvo zvakataurwa nebhaibheri, zvinonyadzisa kuti mudzimai adaro. Zvino, unoti, tinofanira kuzvidzidziswa zvinhu zvama Branham, kuti tingawana sei mweya mutsvene, uye kuti tingava sei izvi izvo. Unozodzidza sei algebra, kana usingazive maABC ako, hautozive kuti unoita sei, kuzvibata sei. Kuita semumwe, kupfeka semumwe, zvinonyadzisa kuona vakadzi ava mumugwagwa nhasi. Ndakapinda mune imwe nzvimbo nezuro apo. Oh, vamwe vechikwata chakatsveyama vakapinda. Ivo varume vaiva nevhudzi kumeso kwavo, rodzika uye rorembera richidzika nekumusana kwavo. Vaine zvakaita senhumbi dzevakadzi dzokutuhwinisa, sezvinopfekwa nevana vaduku kuchikoro. Vakapfeka mazibhutsu mahombe ekare, muromo wakashama zvishoma. Unotoona kuti dzaiva nhugu. Ndokupinda imomo saizvozvo ndokuti, tiri maFrench. Ndiani chaizvo munyika angapinza basa murume akadaro mubhizimu rake? Vanorarama sei? Uye ndakaona vakomana vashoma chaivo vakagara necheyapo, vanobva kuyunivhesiti dzasuko, kunobva mabitnik aya kana ndinotenda kuti ivo vanozviti mabugs kana mabeetles kana zvimwe zvinhu zvakadaro zvimwe zvezvinhu izvozvo zvinobva kuengland zvino imomo saizvozvo ndiani angapinza basa murume akadaro kuti amushandire mungaise here murume akadaro mubhizimu renyu imi vana muzvina bhizimu kana ungadaro uriri pane chimwe chinhu hausati wasvika pedyo zvakakwana nemuchinjikwa tarisai madzimai aya ari mumugwagwa uye zvinonyadzisa pamwe tudzimai tusina mhosva twakapfeka tuhembe tudiki diki munoona manje zvinonyadzisa mataridzikiro avo zvino unoti nai amai muri kuita upombwe vanoti chimbomira ipapo mujaya ndinotongova nehunhu sezvandii zvinogona kuva saizvozvo mupfungwa dzako iwe uye zvinogona kuva saizvozvo zvichiratidzwa kunyange nekuongororwa nachiremba kuti ungave uri asi rangarira pazuva rekutongwa uchapindurira pamusoro pekuita upombwe jesu akati ani naani anotarisa mukadzi kuti amuchive atoita upombwe naye kare mumwoyo make uye ndiwo wazviratidza kudaro kwaari munoona kuti dhiabhori akavapofomadza sei zvinotsverutsa zvinonyadzisa munoona ivo vane mweya mweya unoita izvozvo mweya usiri mutsvene asi mweya mutsvene wechokwadi unoita kuti mukadzi apfeke zvine hunhu uye ataridzike kuva mutsvene mudzimai wangu akati kwandiri imwe nguva takanga tichidzika nemugwagwa uye takaona mumwe mudzimai akanga akapfeka dhirezi kunyika kwedu chaiva chinhu chinotoshamisa kwazvo munoona hakuna mapendekosta akawanda ikoko saka takaona kuti akanga akapfeka dhirezi zvino mudzimai ndokuti Billy akati ndinoziva vamwe madzimai wayo vanoimba mumakwayazi asi kuno mumachechi aya ndikati chokwadi akati zvinoka uyewo vanozviti makristu ndikati mudiwa honaka unoona hatisi akati sei vanhu vedu ndikati honaka mudiwa hatisi verudzi rwavo zvachose akati chii akati ndeve muamerica ka ndikati hongu asi isu hatisi akati hatisi ndikati kwete ndikati pandinoenda kugermany ndinowana mweya wekugermany pandakaenda kufinland kukamuri yekugezera inodziiswa kumusoro uko vazhinji venyu mi vechifinish munoziva madzimai ndiwo anogezesa varume saka ndiwo mweya wechifinish iwoyo vanhu vakanaka zvikuru asi unoona kwese kwaunoenda unowana mweya wenyika iyoyo unopinda muchechi uye wotarisa mufundisi kana ari anopengereka chaizvo uye achingoenderera ungano inenge iri zvimwe chetezvo maona vanotoredzera mweya womumwe nomumwe panzvimbo yemweya mutsvene ndicho chikonzero tiine dzidziso yakatsveyamiswa yakawanda kwazvo yebhaibheri pane kuti vadzoke kuurongwa hwepakutanga vakatora mweya werimwewo sangano maona asi kwavari hapana zvavanoziva nezveshoko sezvaraiva mumazuva apo jesu akauya achizivisa evhangeri yemazviro kwazvo yechokwadi vakati iye idhimoni ndibherizebhabhu maona asi ndipo paunozviwana iye ndokuti zvinoka saka isu hatisi vanhu vemuamerica tiri chii ndakati umambo hwedu ndehwekumusoro unoona takasununguka takazvarwa patsva umambo hwamwari huri mukati mako munoona itai sekumusoro uko muri vamiririri vanobva ikoko ndakati tiri vagari pano vanogara pano munyama asi mweya yedu tiri vafambi nevatorwa tiri vatorwa kunyika zvino kunyange nyika yedu pachedu nokuti takagamuchira kokero payakagogodza pamwoyo yedu kuti tive chikamu chake shoko rake uye shoko rinotigadzirisa rinotiita kuti tirarame uye rinotiita kuti tizvibate semakristu imwe nguva yapfuura kumaodzanyemba kanyaya yakadiki kwaiva namambo kana mutengi vaitengesa nhapwa vaiva munguva yerusarura zvino vaiva nenhapwa kumaodzanyemba vaive vaipfuura nepo vachidzitenga sezvaungaita motokari yakamboshandiswa kubva pane dzakawanda zvino ini ndiri musanganisi zvachose ndinoreva mupatsanuri ndiri mupatsanuri nokuti handina basa nokuti vanokakavara zvakadii haugone kuve mukristu uye wova musanganisi ndizvo chaizvo mwari vanotopatsanura marudzi avo vanopatsanura vanhu vavo budai pakati pavo ivo vari ivo mupatsanuri musatombo musabata zvinhu zvavo zvisina kuchena vakabudisa Israeri rudzi irworwo rwemajudha kubva kumarudzi ose ose ari pasi rose ivo mupatsanuri asi handitendi kuti chero munhu zvake anofanira kuve nhapwa mwari vakagadzira munhu munhu akagadzira nhapwa handitendi kuti munhu anofanira kutonga pamusoro pemumwe chero rudzi ruvara kana chero chinhu asi pane rusarura mwenga wakristu wakapatsanurwa kubva kune mamwe machechi ose uye ndizvozvo chaizvo chechi yepanyama nechechi yepamweya chechi yepanyama chechi shoko zvakagara zvakadaro
Jesu akauya kune vekwake asi vekwake havana kumugamuchira asi avo vose vakamugamuchira saka ava vaiva vatengi vatengesi vaiendako vonotenga nhapwa idzi imwe nguva kwaiva nemumwe akauya kumunda mukuru zvino akadzitarisa nhapwa dzaive dzakarohwa zvakaomarara nezvose munoziva vakanga vari kure nekumusha havaizombodzokera zvakare mabhunu maholender vakanga vaenda kundovatora vakauya navo kuno ndokuvatengesa uye havaizomboona baba zvakare amai zvakare havaizomboona vana vavo zvakare vaivaberekesa mumwe nomumwe vaitora murume muhombe vomuberekesa nemukadzi muhombe abviswa pamudzimai wake iye kuti vaite nhapwa dzakakura oh mwari vachavaita kuti vazvipindurire nokuda kwazvo rimwe zuva ndizvozvo izvozvo hazvina kunaka sezvakataurwa naAbraham Lincoln pane imwe nguva paakaburuka muchikepe uko kuNew Orleans akabvisa ngowani yake yakareba akaona vatema vatatu kana vana vaduku vachiuya zasi vakamirapo vasina kupfeka shangu pavaivava mhou yakanga yarara pasi ndokubvisa chando pasi vakanga vakamira mushure mokupinza mombe tsoka dzavo diki dzakare dzakatsemuka dzichibuda ropa vaimba une shangu ndine shangu uye vana vamwari vose vane shangu paakaburuka muchikepe zasi ikoko akafamba achienda kudanga remombe pakanga paine wechitema mukuru kwazvo akamira kumusoro ikoko vachimurova vachiongorora mwoyo wake uye vachimumhanyisa achikwira nekudzika nenzira nechikava kumashure kwake vobva vaongorora mwoyo wake kuona kana akagwinya mudzimai wake ane mumumudika anonzwisa urombo akamira ipapo nevana vaviri kana vatatu mumaoko ake saizvozvo kuti vamutengese kuti agoberekesa mukadzi ane mumu mukuru mutana Abraham Lincoln akazviisa pasi pengowani yake ngowani yake pasi muhapwa yake saizvozvo ndokurova chibhakera chake akati hazvina kunaka izvo uye rimwe zuva ndichazvirwisa kana zvikatora upenyu hwangu zvino mhiri uko mumuseumu muchicago mune rokwe rine ropa pariri rakasunungura wechitema uyu kubva kune izvozvo uye ndinoti chivi nezvimwe zvinhu zvakaipa mwari vandipasire kuzvirova nevamwe vashumiri vose vevhangeri takazvarwa takasununguka vana vamwari hatifanire kuti chitendwa chero chipi zvacho kana boka rinotenda zvakatsauka zvitipinze mumubatanidzwa wemachechi epasi rose tiri vanhu vakaberekwa vakasununguka mumweya mutsvene tine kodzero takabuda muzvinhu zvakaita saizvozvo kuti tive mapendekosti ndizvozvo zvino takasununguka hatifanirwe kuti tive takasungirirwa kuzvinhu izvozvo zvakare asi mutengi uyu akati achitarira nhapwa dzake zana kana dzakadaro dzadzo pamunda mukuru akati nai mumwe muchinda mudiki ipapo havaitombomurova bodo akabudisa diti rake kunze nechirebvu chake mudenga ari pabasa rake chaipo akati nai ndinoda kumutenga akati oo kwete muridzi akati haasi kutengeswa akati heya inhapwa here akati hongu akati saka chii chinomuita kuti ave akasiyana kudaro akati unomudyisa zvakasiyana here akati kwete vose vanodyira kunze kumabhodho uko pamwe chete akati ndiye mukuru wavo here akati kwete anongovawo nhapwa zvino akati chii chinomuita kuti ave akasiyana akati unoziva ndakambofungisa nezvazvoo ini pachangu asi akati unoziva munyika yokumusha kwavakabva muafrica baba vemukomana uyu ndimambo werudzi uye kunyange ari mutorwa anozvibata semwanakomana wamambo oh ndakafunga chinhu chakadini kuchikristu madzimai regai kupfeka nhumbi idzodzo dzakadaro varume regai kutaura nyambo idzodzo dzine tsvina nezvinhu zvose izvozvo tiri vanakomana nevanasikana vamambo pfeka samambokadzi pfeka semumudzimai kwaye ita semurume kwaye usarega vhudzi rako richikura kusvika zasi sezvizvi bhaibheri rakati zvakaipa masikirwa anokudzidzisai kuti murume ave nevhudzi refu uye zvinonyadzisa uye chinhu chakafumuka kuti mukadzi atombonyengetera nevhudzi rake rakagerwa uye ko zvakadini aya chinyangadzo kuti mudzimai apfeke nguo yemunhurume mwari vakuru vasingashanduke havashanduke asi zvakadaro nhasi hazvina hunhu sezvakaita nyika yedu yese zvinonyadzisa ngatiitei sevanakomana nevanasikana vamwari ngatiraramai saizvozvo tiri vanakomana vamambo tiri pari zvino boka iri rehuyanga nemarara netsvina pano vanhu vanozviti makristu uye vachiri kuita saizvozvo asi rangarirai takagogodzerwa rimwe zuva ndokumuvhurira kuti apinde kuzvikudza nezvose zvikaenda amen handina basa nezvavanondidaidza ndizvo here makambonzwa rwiyo rwacho iva wechinyakare usaedza kutevedzera mumwe munhu iye ndiye munyenzaniso wako edza kuvasaye uye mweya uri mauri unozokubatsira kuita izvozvo ita kuti upenyu hwako hufanane nehwake hongu pane suo ipapo ndinoda kudana rimwe suo ndinosvika pakuhutahuta zvakanyanyisa pane rimwe suo ipapo riri pedyo nesuo iroro rinoenda nekudivi rekurudyi uye suo iroro isuo reupenyu hwako hwepakavanda hauri kuti ave nechokuita naro zvino kana ndichida kuenda kupati diki inonwiwa doro zvinei newe ichechi ipi ichandiudza zvandichaita ezvoka izvo munoona chegumi chemuhoro wangu Ndiana achandiudza zvekuita. Upenyu hwangu hwepakavanda. Ndinoishandira kamari. Ndine upenyu hwangu. Ndinopfeka zvikabudura kana ndichida. Ikodzero yangu yemaAmerica.
Ichokwadi ichocho. Chokwadi ndizvozvo. Asi kana uri gwayana uye usiri mbudzi. Munoona? Makwayana ndiwo ari kutevera. Achapatsanurwa rimwe zuva. Gwai rine makushe. Ndicho chete chinhu charinacho. Uye harigoni kugadzira makushe iwayo. Hatikumbirwe kugadzira chibereko chemweya, asi kubereka chibereko chemweya. Yechero bedzi riri gwai rinobereka. Haritomboita zvekugadzira. Zvisenga zvacho nezvese zviri mariri igwai. Richaita makushe nokuti mukati maro mune zvizenga uye neadrenaline nezvinhu zvazvinotora kugadzira makushe. Uye kana uri muKristo unorarama zvinodiwa neshoko. Handina basa nezvinotaurwa nemumwe munhu. Hazvisi zvokumanikidzira kana chii zvacho nekuisira pasi nechimwewo chinhu kudhonza kupombera uri muKristo. Zvinotongoitika zvega kuti unobereka zvibereko zvemweya. Maona? Munoona, uye ndizvo zvazviri, maona. Asi vanhu nhasi havadi kuti uve nechekuita neupenyu hwavo hwepachivandi. Chinhu choga chaunoita, ingovhura suo rose riripo zvinoti, pindai Jesu. Tarisa zvinoita. Paunoona mubhuku, unofana kuita izvi. Unozviita. Sei, uri gwai pakutanga kwacho ipapo. Asi, kana uchingoda kugara wakamuchengeta ari pamusuo, wongoti, ndakajoina chechi. Ndakangonakawo sewe, unoona. Ndakagamuchira Kristo, zvichida ndizvo chaizvo zvawakaita. Asi, wakamuita ishe here. Maona. Zvino isha havangagadziri bhuku remitemo votaura shoko vozoya voriramba. Uye kana ukati une mweya mutsvene, uye Bhaibheri rotaura chimwe chinhu chokuti uite, zvinoiwoti, oh handizvitende izvozvo. Chingorangarira, mweya iwoyo uri mauri hausi mweya mutsvene nokuti iye haakwanise kuzviramba. Ndizvozvo, haakwanise kuzviramba, akanyora shoko uye anoririnda kuti agoriita. Maona, saka hausi mutsvene, iwoyo mweya handitika, unogona kunge uri mweya wechechi, unogona kunge uri mweya wemufundisi, unogona kunge uri mweya wenyika, unogona kunge uri, handizive kuti chii, asi chero zvauri, unogona kunge uri mweya wesangano, ndiri Methodist, ndiri Baptist, ndiri Presbyterian, ndiri Pentecost, ndiri izvi, ndizvo, Pentecost, zvino rangarirai. Regai ndizvigadzirisa. Pentecost harisi sangano. Pentecost chiitiko chaunogamuchira. Imi maMethodist, maBaptist, maKatorike nevose, munogona kuva nechiitiko chePentecost. Haukwanise kujoina Pentecost nokuti hapana nzira yekuijoina nayo. Ndararama mumhuri yekwaBranham kwemakore 55. Unoziva, havana kumbondikumbira kuti ndivewe kwaBranham. Ndakazvarwa ndiriwo kwaBranham. Uye ndiko kuva muKristo kwauri. Unozvarwa uri muKristo. Ndizvozvo. Zvino, oh, upenyu ihwohwo hwepachivandi. Oh, ndinokuudzai, mufundisi wangu, anoenda kumadhanzi aya, isu tinoita dhanzi yetwist. Nanazvo, zvakanaka, maona. Usauya uchindiudza zvandinogona kuita nezvandisingakwanisi kuita. Zvakanaka, munoona, haumugumire kupinda. Ingomurega achipinda pane imwe nguva, wobva wadzokera kutwist kana kurock and roll, kana chero zvacho chauchaita, woona zvaunogona kuita. Haugone kuzviita, murege apinde pane imwe nguva, zvino, wotanga kupfeka zvakabudura. Vamwe venyu imi madzimai, ndinoziva kuti ndiri kukutorerai nguva yakareba asi ndinoda kutaura chimwe zvechinhu kana zvakanaka panyaya iyi. Ndinofunga kuti musangano mukuru usauyo ishe vakanditendera kuvaitira kwaive kuBombay kwandakanga ndiine vari kuma 500,000 asi ne 200,000 nevanoraudzira muAfrica Durban. Panhandare yemujau. Masikati iwayo ndakati mushure mekunge vaona chinhu chikuru chinoshamisa icho ishe vedu vane nyasha vakaburuka ndokuita ndakati mamishinari akakudzidzisa ishoko. Asi shoko rinomutswa nokuitwa benyu zvavanotaura zvinofanira kuva zvipenyu. Uye zvepaive nekupodzwa kwevanhu 25,000 kwakaitika panguva imwe chete. Uye matutu nematutu ezvigaro zvekare ipapo nemunamato mudiki mumwe chete uri nyore vakange vangoona mweya mutsvene uchingo. Avo vanhu vasingatombozive kuti ndivanani uye nekwavanobva. Ndizvo zvega zvavaida kuona. Maona. Zvino ndakabvunza. Vangani vanoda kugamuchira Kristo. Pakanga paine 30,000 vakamira netsoka dzavo. Vechitema vakadzika midzi mutsika dzavo. Vakatakura zvifananidzo. Chiremba Bosworth, chiremba Baxter nevamwe. Vakatanga kuchema. Zvino hama Bosworth vakamhanya vakati hama Branham, rino izuva renyu rekugadzikwa korona. Hama Baxter vakati, hama Branham handizive, ndinofunga vanoreva kupodzwa kwepanyama. Mukomana waya akanga akapfugama nemaoko nemabvi ake. Zvino mweya mutsvene wakamuudza kwaanobva zvakenge zvaitika. Ukati, uri kutaura, uri kufunga nezvemukoma wako ari kumashure uko kungangoita hafu yemaira. Ainge akatasva mbudzi yeyero ndokukuvara gumbo rake. Ndakati, asi zvanzi naJehovha apodzwa. Hoyo mukomana uya ndokuuya akabata madondoro mumaoko ake saizvozvo, uye zvikavatorera maminitsi angangoita 20 kuti mauto avanyaradze. Zvino mukomana uya aifamba nemaoko ake netsoka saizvozvo ari pasi, aisakwanisa kana kusimuka asina kupfeka. Oi, ini zvangu, chinhu chakaipa kwazvo. Aifunga kuti ari kuuya ikoko kuvashanyi, munoziva kuti aite seanoita matambiro ekumasango. Zvino ndakatora ngetani ndokuizunza ndikati, dai ndaigona kubatsira chisikwa icho chinonzwisa urombo, uyendorega kuzviita, ndaizova ndiri. Ndaikodzera kumira kumashure kuno, asi ndakati, handikwanise kumubatsira, asi zvino, ndine chipo chidiki, ndinogona kungochidonzera mugia chero hacho chingataurwa nashi. Zvino ishe vakati varatidza vakamuudza kuti aive ani, vakati mai vake nababa vagere kunze uko mazuu, uye ndokuti vakaonda zvisiri zvemazuva ese, mazuu anowanzoita anenge 136 kg pamunhu mumwe. Saka vakabva vati havasi zvamazuva ese, asi mukomana uyu akazvarirwa mumusha wechikristu, nokuti pake kurutivi rwekurudyi paunopinda pamukova pane mufananidzo wakristu muimba duku yeuswa, uye chaive chokwadi chaicho. Mai vake nababa vakasimuka, uye ndiro zita rake, ndiro zvaakanga ari nezvose. Havana kugona kunzwisisa. Ndakatarisa kumashure ndikamuona akamira muchiratidzo ipapo, akatongotwasuka zvakanyatsonaka. Haana kumbosimuka muupenyu hwake akazvarwa akadaro. Ndakati ishe Jesu vamupodza. Akanga asitombori mupfungwa dzake chaidzo achiedza kuti ba saizvozvo. Zvino ndakabata ngetani ndokuizunza saizvozvo, ndakati Jesu Kristu akupodza mwanakomana, simuka netsoka dzako. Ipapo akasimuka, misodzi ichiyerera nepadumbu rake dema paaidzika saizvozvo. Ndakaona vechitema 30,000 vakadzika midzi mutsika dzavo vachipa mwoyo yavo kuna Jesu Kristu. Ndiri pakirabh yekiwanisi ndakati zvino vakandiudza kuti ndaizova muumburuki mutsvene pandakasiya cheche Baptist kuti ndigone kuyanana nevanhu vose. Vakati zvinoka uchava muumburuki mutsvene. Ndakati boka rehama dzangu dzechibaptist vakati, ndikati makatumira mamishinari imomo kwemakore 150 adarika, ndakavawana vakadii, vachiri kutakura zvemupunzo. Ndikati asi simba rekumuka kwajesu kristu. 30,000 vakagamuchira kristu panguva imwe chete. Zvino ndinoda kuti kwamuri madzimai, munoziva here zvakaitika kumadzimai aya? Ndakati panzvimbo chaipo pawakamira mweya mutsvene uchakuzadza. Zvino pavakasimudza maoko avo kuti vagamuchire kristu semuponesi wavo, uye pavakafamba vachibva ipapo vakashama zvino pasina chimwe chinhu kunze kwechigamba chiduku chijira pamberi. Zvino vakati vafamba vachibva ipapo vakapeta maoko avo sezvizvi, nokuti vakanga vari muupo hwevarume mushure mekunge vagamuchira kristu. Zvino isu tingaita sei, hanzvadzi? Tingaita sei munyika ino yatinoti tinotenda uye tiri makristu, uye gore negore vanotowedzera kubvisa dzimwezve? Apo munhu iye asina kana kumbonzwa zita rakristu, asi vakangomugamuchira mumwoyo mavo. Kwete waisagona kuvaudza kuti havana kusimira, vaisazviziva, asi vakazvifukidza sezvizvi kuti vafambe vachienda. Zuva rakatevera racho kana maviri, waizovawana vakapfeka mbatya dzeimwe mhando. Oh, ini zvangu, pane chimwe chinhu chakatsveyama pane imwe nzvimbo: kumonyorotswa kwedzidziso yebhaibheri, simba rekumuka kwajesu kristu sezvaakaita kumurume uyo ainzi Legion. Takamuwana akapfeka uye ari mupfungwa dzake dzakakwana, uye ndakatanga kutenda kuti mweya uri pavanhu unovaendesa mune izvozvo zvechiamerica nechifrench nemarudzi ose ezvenyika nezvemachechi. Asi ngavambouya kuna tenzi ivavo imwe nguva, uye vonzwa kugogodza ikoko pamukova. Vachapfeka nhumbi, uye voita semadzimai nevarume, uye vanozova makristu akazvarwa patsva. Amen. Hongu. Zvino ndapedza. Maminesi 20 kusvika kuti dzikwane 12:00. Maminesi mashoma chete. Chete, regai ndicharike zvimwe. Mirai zvishoma, mangu magwaro, ndinoda kuvhura rimwe zvesuo. Zvingava zvakanaka here? Suo rinotevera kupinda imomo nderekutenda. Munoona? Upenyu hwako hwepakavanda. Suo rekuzvikudza, upenyu hwako hwepakavanda. Zvino ngativhurei kutenda. Anongova mazhinji awo, munoona, asi ngatipindei mukutenda. Munoziva? Imwe nguva yapfuura ndaiva muchipatara, uye imwe mudzimai achida kuitwa operation akandifonera ndokuti, hama Branham, ndakadzokera shure, munganinamatirawo here? Ndikati hongu amai, ndingafara kudaro. Ndikati makadzokera shure? Hongu. Ndikati zvino ngatimbomirai zvishoma, regai ndikuverengerei magwaro. Paiva nomumwe mudzimai akarara ipapo pamubhedha akanditarisa zvisinganzwisisika chaizvo. Iye nemwanakomana wake angangoita makore 20, mumwewo Ricky wemazuva ese, uye akamira ipapo akanditarisa saizvozvo. Ini ndikati hongu amai, ndikati ndakamuverengera magwaro. Kunyange zvivi zvenyu zvikaita somucheka mutsvuku, zvichachena sechando. Kunyange zvakatsvuka seropa, zvichachena semakushe. Zvino pandakamuverengera izvozvo, ndakati kana marasika gwara, munoona, makabva pana Mwari. Asi Mwari havana kumbobva pamuri, kana kuti mungadai musiri kundidaidza. Akatanga kuchema, ndikati tichanamata. Mudzimai uya ari pamubhedha uri padivi akati chimbomira zvishoma, chimbomira zvishoma ipapo. Ndikati hongu amai. Akati vharai keteniro. Ini ndikati hamusi mukristu here? Akati tiri mamethodist isu. Ndikati zvinoka izvozvo zvinei nechokuita nazvo? Munoona, hazvina kusiyana nekungotaura kuti uri mubheme kana wanga uri mudanga renguruve. Munoona, ndikati izvozvo hazvina kana chii chazvinoreva, maona? Asi munoona, ndipo pazvasvika kuzviruramisa ikoko. Izvozvo zvinopesana nekutenda kwedu. Ndikati hatidi kupozwa kwamwari muchechi yedu kana mhando yezvinhu zvakadaro. Munoona, munoona zvandikureva? Munoona, havatenderi kupinda pasuo iroro. Izvozvo zvinopesana nekutenda kwedu. Kune kutenda kumwe chete. Kutenda kumwe chete, ishe vamwe chete, rubhabhatidzo rumwe chete. Kutenda ikoko. Kutenda kwangu kunotarisa kwamuri, imi gwayana reKarivhari, muponesi wokudenga. Zvino ndinzweiwo pandiri kunamata. Bisaiwo kusatenda kwangu kose. Chivi. Chivi. Pane chivi chimwe chete. Ndiko kusatenda. Muno anonwa doro asi mutadzi. Munoona. Ichocho munoona. Achisi chivi. Achisi chivi kunwa. Achisi chivi kuita upombwe. Kunyepa, kuba. Ichocho achisi chivi. Izvozvo zvibereko zvekusatenda. Dai chaizvo wanga uri mutendi. Waisaita izvozvo munoona. Pane vaviri chete. Uri asingatendi kana kuti uri mutendi. Munoona. Mumwe wevaviri ivavo. Hauite zvinhu zvose izvi zvinourongwa wezvinamato zvakadaro nekuda kwokungoti hausi mutendi. Kana uri mutendi, ishoko raunotenda mariri nokuti Kristo ishoko. Maona. Uye, saka unongova asingatendi nokuda kwekuti unotenda imwotsi. Kana dzimwe dzidziso dzakawedzerwa kuBhaibheri kana zvimwewo uye nezvinoitwa nemasangano asi mutendi chaiye anonyatsogara neshoko iroro uye Mwari vanoshanda chaizvo kubudikidza nemushoko iroro kubudikidza nemo chaimo kuriita kuti rizadziswe muchizvarwa chino chatiri kurarama machiri uye zvinocherechedzai uye unoti ini hama Branham ishe zvino zvakanaka kwaiva nevaFiristia vakawanda vasina kudzingiswa vakaenda imwe nguva zvakare uye boka revaIjipita rakaedza kutevera Mozisi kuyambuka gungwa dzvuku asi pakupedzesera Sajani na Jambre vakamisidzana na Mozisi zvino tinoona zvimwe chete muzuva rekupedzesera Bhaibheri rakadaro zvino toenda mberi zvishoma Jesu akataura pano muzera rino nekuti unoti ndakapfuma uye ndine upfumi hwakawanda chingoonai zvatiri nhasi kupfuma kwakanyanyisa kwati kwamboitwa nechechi uye zvino munoziva imi mapendekosti munogona kutova vari nani chaizvo dai henyu maive kunze uko netamborini muri pakona sezvakanga zvakaita vana baba nanaamai venyu asi mune machechi ari nani kupfuura mamwe ose zvino ari kukura zvakanyanyisa pasi rose asi uripi mweya uya wamwari waimbova pakati pedu makasiya chinhu chemazviro kwazvo nekuti munoti ndakapfuma rangarirai iyi ipendekosti yairi kutaura nayo nokuti zera rependekosti ndiro zera rekupedzesera munoona rumutsiro rwose urwu rwatakava narwo hapana rimwe sangano riri kutanga harisi kuzovapo ano ndiwo magumo gorosi raibva zvino rakabuda nemumashizha negunde nemuchikwande uye rabuda kuve gorosi zvino munoona hapasi kuzova nerimwe zvachose vakatanga latarini diki asi yakaondomokera mukati chimwe chinhuwo zvakare chichadaro vacha iri ndiro gorosi riri kuuya cherechedzai uye nokuti unoti ndakapfuma uye ndine upfumi hwakawanda handina chandinoshayiwa uye usingazive kuti wakasuwa unonzwisa urombo uri bofu wakashama uye usingazvizivi ndinokurayira ini zvangu ndinogogodza pamusuwo wako Raodikia ndinogogodza pamukova wako ndokurayira kuti uye kwandiri uye utenge ndarama yakaedzwa mumoto nguo chena kuti kushama kwako kurege kuonekwa bvisa zvinhu izvi ugopfeka sezvaunofanira munoona kururama kwaKristu mashoko kwete kururama kwangu kururama kwake zvino ndinokurayira kuti uye kuzotora chizoro chemeso kuti uzodze meso ako kuti ugoona chizoro chemeso ndiriwo kuKentucky ndakaberekerwa zasi mumakomo uye taimbova nekanzvimbo kaduku pamusoro muzasi nedenga remba uye isu vana takanga takwira pamanera madiki emapango ataikwira manheru ega ega zvino tobva tarara vaitoisa chidimbu chekanvasi pamusoro pedu kana kwanaya mazaya echando zvinonyeredzi zvimapuranga zvepadenga zvekare vangaani vanoziva kuti puranga repamusoro pemba kuti chii zvino hama sei ndisina kupfeka hovhorosi yangu kumusoro kuno ndiri kumusha chaiko munoona zvino mapuranga epamusoro pemba ekare vangaani vanoziva matiresi emashanga zvino chii chamunoziva ndafunga kuti ndanzwa manyukunyuku chaiwo ekunamata pane chimwe chinhu zvino ndinofunga ndiri kumusha chaiko zvino zvakanaka uye hapana chimwezve chandaiziva kusvikira makore mashoma akapfuura vangaani vanoziva kuti rambi rekare chii girazi rerambi rekare munoziva ndiwo aya aive nemwedzi mukuru nezizi padivi vaive nekaoko kadukusa mumba kaifanira kuchenesa girazi rerambiri rekare munoziva ndaiwanzotora chekurigezvesa chekare uye zvaibva zvamwaika pandiri saka ndaitora girazi rerambi iroro ndoritenderedzera ipapo kuti zvisamwaike chokwadi chaizvo zvino sekuru vangu vaiteya mhuka mai vaamai vangu vaibva kumaruzevha vakaroora musikana muindia wekumaruzevha emacheroki ikoko kukentucky netinisi munoziva uko mupata wemacheroki uye ivo vaivhima nokuteya nguva dzose ndiyo yaiva nzira yavairarama nayo uye isu vana tirere kumusoro ikoko handiti dzimwe nguva kwaizotonhora chaizvo uye mhepo iyoyo yaiuya neipapo taitonhorwa mumaziso edu uye maziso edu airamba akavhara usiku munoziva amai vaizviti maranga handizive kuti chii ichocho asi chando chaipinda mumaziso ako zvino aigwamba nechando zvino vaiti mune maranga mumaziso enyu nokuda kwemunoziva mhepo yaivhuvhuta ichitenderera imomo mhepo inotonhora yaiuya usiku maziso edu aizvimba zvekutozovharika zvino amai vaiuyapo pamanera aya mangwanani pavainge vagadzira mabhisikiti vaiisa manyuchi egunde remapfunde patafura
Iva ibavati. Billy! Ndoto hongwa amai. Iwe na Edward, burukai. Amai, andisi kuona ini. Daida na mnina wangu. Kaimuti, hampi. Ndakati, ahasi kukwanisa kuona zakareo. Unuona, masweda ita maranga maari. Ibavati, zakanaka, mira izishoma. Uye sekuru pa waibata jere nye. Manga nalo zashino nzi jere nyenji. Jizo izo, uye, amai, sekuru waibata jere nyenji. Mori visa mafuta, uye waisa mugaba. Jino mafuta, aya, e jere nyenji. Aiva mshonga unorapa jose mumuriedu. Vaiti papata ibatuwa ni dwara kaipa aine tibenta maari. Ni mafuta imarasha. Chaiju meza kuitira kuruwaza kwepa uru. Uva vapisa mafuta ya jere nyenjaya. Vai uya watukiza masoedu. Masoega iba avurika. Unuona? Aiva mafuta ya jere nyenjaya jita. Maona? Jino, ama anjazi. Taka pura. Ni mchando cha hicho mchechi. Dizozo, nebo ino tono, rayaka wanda, yeshina matu, yaka pinda. Munu, wese haka batu wane ziwa. Wanu wa jinji, wane maziso avo, ese haka farika. Uye kune mbata nizuwa, macheche pasirose mkuru urkuya, msoro kuno, uchakumanikiza emose zenyu kupinda mauri. Varu kubaba shoko, iloro, mapoka edo haru kudaru. Inindine mungava webasa kumarizo. Kwete kutindinge ndaka siyana, asino kuda kwe rudo, rudo runo gazirisa. Zokai, garai kure nechinu ichocho ime hama zino shumirani. Na basa nezino yetu wane mapoka enyu, garai kure nao, garai kunze kwao. Ndiyo mnembo chikara, garai kure nao. Munoona, Jesu aliku gogo, zamu zerarino rera odikia. Munoona pavaka misa kunzi, alikuweza kushika kune kunga munu. Kwete, kwete masangano ni mapoka ivanu, alikuweza kuwana mwe pano, uye mwe apo, uye mwe apo. Achieza, vese vandino dandino ranga. Sewa madike ya kawa nishiratizo pano ndokuti, ya kawa nishiratizo uye ikati. Ichichieza, shumechete ichichamunu kamichira. Chino konzi rao rufu wako shakari, maona. Wose vandino da, ndino ranga. Shinga era uzoke, mire pa mkova ndishi gogo za, zino tarisai. Mafuta ya jere nyenji, apa haazo mbubatira. Asi kune tzime, rizere neropa. Rakatoru wakubamu tzinga za Emmanuel. Apo vatazi waka nyura pasipe mafashamu. Vano viswa ose makuwa paye mosha zao. Bava iya yaifa, yaka fara kuona. Tzime iloro, musuvarayo. Ipa po, ini kunyangenda kashata sa iye. Aka vura maziso angu nechizoro chake, chemeso. Mweya wake wakaburuka ukadzisa baiberi. Chizoro chake, chemeso. Ndaisa kwanisa kuzoona. Ndaingo vawo mufundisi webaptist wepanzvimbo. Asiri mwezuwa akatumira mweya wake pasi. Haana kuziisa mafuta ejere nyenje. Asa akatumira mweya mutsvene nemoto. Kachizoro kemeso kadiki kakatsvaira pabhaibheri rangu. Mabhaibheri angu zvino ndaigona kuona neziso rangu. Ndinoreva kutsvaira pamaziso angu kuti ndione bhaibheri rangu. Uye ndikaona kuti akanga ari mumwe chete zero nhasi nokusingaperi. Regai shoko rimwe nerimwe remunhu rivere nhema. Uye rangu rivere chokwadi. Ndimire pamukova ndichigogodza. Imwe zvenyaya diki. Tinenguva here? Hongu hongu ndobva ndaenda munoona. Kwakanga kuine mutana wechitema zasuko kumaudza nyemba. Uye mufundisi wake ndaimuziva. Mutana akaishonaka. Taimuti Gabe. Zita rake ainzi Gabriel. Zvino taingomuti Gabe. Iye nguva dzose mufundisi neni isu taienda kunovhima kazhinji chaizvo. Akanga ari hama yechitema yekare. Zvino taienda kunze kunovhima. Zvino saka mutana Gabe aifarira kuvhima kupfuura chero ani zvake wandati ndamboziva. Asi aipotsa pakupfuura. Saka rimwe zuva mufundisi wake naye vakaenda kunovhima. Iye taisakwanisa zvachose kuita kuti mutana Gabe ade kuenda kuchechi. Aisatongozviita. Aisomboya kuchechi. Akati, ndiende zasuko kune vanyengeri. Ndikati, asi Gabe, chero bedzi uri kugarira kunze, ivo vakuru kupfuura iwe, uri kuhwanda seri kwavo, unoona? Ndikati, uri kuhwanda kuseri kwavo, uri mudiki kwavari, vanotoendako, uye, votomboedza, unoona? Zvino saka akati, ndinofunga zvakawanda pamusoro penyu imi vabhiu, asi akati, ndinoziva mutana Jones anoenda zasi ikoko, uye asi chinhu, anoita zvokubheja nezvose zvakadaro. Ndakati, zvakanaka, Gabe, unoona? Zvakanaka, asi rangarira, Jones anofanira kuzvipindurira izvozvo, haufaniri kuti udaro, unoona? Kana ukangoenda, ndakati, une mufundisi akanaka. Mufundisi Jones, ndemumwe wevanhu vakanakisa kwazvo munyika. Ndikati, ngavave muenzaniso wako, kana usingakwanisi kutarisa zvinopfuura izvozvo. Ngavave muenzaniso wako. Saka rimwe zuva hama Jones vakati vakatora mutana Gabe kunovhima ndokuti takawana tsuro neshiri dzakapfuura kuwanda zuva iroro pane zvataisakwanisa kutakura ndokuti takadzoka ava manheru. Akati mutana Gabe aiuya ari kumashure uye akaremerwa munoziva saizvozvo. Zvino mudzimai wake akanga ari mukristo chaiye akavimbika. Aiva nenzvimbo ipapo. Mudzimai akazadzwa nemweya mutsvene uye aigara ari panzvimbo yake yebasa. Saka aiva mutana Gabe aiuya ari kumashure munoziva. Zvino mufundisi Jones vakati, vakatarisa tarisa, vaiona mutana Gabe, akaramba akatarisa nepabendekete rake saizvozvo.
zuva richivira. Akati richinyatsodzika kwava kutonhorera. Vakati mushure mechinguva vakati vaifamba havo vakati mutana Gabe akauya akanga aine mupongoro wechifefe chake wakazara netsuro neshiri nezvimwe zvakaremberapo. Akati akabhabhadzira mufundisi pabendekete ndokuti mufundisi. Vakati vakacheuka ndokuti wati Gabe chichanetsa. Saka vakatarisa zvino misodzi mikuru ichierera pamatama ake matema apa ndebvu dzake dzakanga dzava kuchena. Ndokuti mufundisi ndanga ndichifamba pamahomekombe aya pano kwenyunenge half year hour. Akati ndanga ndakatarisa zuva iro richinyura. Akati munoziva ndebvu dzangu idzi dzakachena uye vhudzi rangu richishanduka. Akati munoziva zuva rangu rava kunyurawo zvakare mufundisi. Vakati ndizvozvo Gabe. Zvino vakabva vangomira ndokutendeuka ndokuti chii chiri kuitika newe. Akati zuva rangu rava kunyurawo zvakare. Akati munozivei. Akati ndatanga kufunga. Akati pandanga ndichifamba kumashure uko. Akati munoziva. Akati Ishe vanofanira kunge vachindida. Vakati chokwadi vanokuda Gabe. Akati munoziva ini ndinopotsa pakupfuura mhuka. Akati hapana chandaikwanisa kurova asi. Akati isu tanga tichida nyama iyi chaizvo kumba. Uye akati chingotarisa iboka guru remhuka dzavandipa shiri idzi netsuro idzi. Akati ndine zvinodikanwa kuti chengeta vhiki rose rinouya. Akati vanofanira kunge vachindida nekuti hapana chandinogona kurova munoziva. Akati ndanga ndisingakwanisa kudzirova asi chingotarisaiwo zvavandipa. Akabva ati vanofanira kunge vachindida kana kuti vangadai vasina kundipa izvi. Akati ndizvozvo. Uye akati zvinoka ndanzwa kamwe kakugogodza kasinganzwisisike pasuo rangu zasuku. Vandiudza kuti nditendeuke. Vakati Gabe zuva rako riri kunyura zvakare. Akati mufundisi unoziva zvandaita mufundisi. Akati ndaita vimbiso kwavari. Vakati Gabe ndinoda kukubvunza chimwe chinhu. Vakati imharidzo ipi yandakaparidza yakuita kuti unzwe saizvozvo. Akati mufundisi kana vakati zvino chimbomira zvishoma. Vakati kwaya yakaimba rupi rwacho. Akati ndinoda chaizvo kuimba ikoko zasi kuchechi mufundisi. Akati ndinoda mharidzo yose yamunoparidza nokuti inobva chaimo mubhuku iro rakanaka uye ndinoziva kuti ichokwadi. Asi akati zvanga zvisiri izvozvo. Akati vangogogodza ndikatarisa pano ndikaona kunaka kwavandiitira zvavandipa. Akati svondo mangwanani ndichafamba ndichienda kumberi uko kwamunenge makamira. Akati ndichakupai roko rwangu rwerudyi. Akati nokuti ndatopa mwoyo wangu kuna Ishe zasi seri kwechikomo chaikoko. Akati ndichabhabhatidzwa uye ndotora nzvimbo yangu padivi nemudzimai wangu uye ndichagara ipapo kusvikira Ishe vandidaidza kumusoro. Munoona akaita sekungotarisa kwese kwese ndokuona kuti Mwari vakanga vamuitira zvakanaka chaizvo. Ndiri mumishinari. Dai maikwanisa kutarisa nemumaziso andiri kutarisa nawo zvino moona nzvimbo yekuindia. Vanhu vadiki vava vane nzara. Vana amai vari kuziya nenzara mumugwagwa. Vana vavo vaduku havachagoni kuchema zvachose nenzara. Uye chimbofungai zvatava nazvo pano nhasi. Tarisai mota dzamauya muri. Tarisai hembe dzamakapfeka. Tarisai kupfuma kwamakaita. Shamwari, hausi kunzwa here kugogodza kudiki ikoko pane imwe nzvimbo? Ngatinamatei nemisoro yedu yakakotamiswa nemwoyo yedu apo nguva zvino iri kupera yanenge maminitsi manomwe asara kusvika pakati pezuva. Hama yangu, hanzvadzi, sainzi inotiudza kuti pasara maminitsi matatu kusvika pakati peusiku. Zvino kana ukangotarisa-tarisa uye wombofunga kwechinguvana, vana vako vadiki vagere ipapo pedyo newe kuti vangani vadiki vakaremara. Tarisa mudzimai wako akanaka, hama, uye funga kuti vangani varume vane mamiriyoni emadhora uye anoda mudzimai nemwoyo wake wese. Mudzimai wacho ari chigona mubawa. Aizopa miriyoni yake kuti mudzimai iyeye amude nenzira yaunodiwa nemudzimai wako. Uye iwe mudzimai, vangani madzimai, vangani vana amai pano mangwanani ano nevana vavo vaduku, vangani vana baba vane. Handiti ini zvangu, pane varume vazhinji vakatarisa pamubhedha wemwana kano kadiki kakaunyana kanonzwisa urombo kakaremara. Uye tarisa kuti vana vadiki vakanaka zvakadii vaunavo. Maona, uye vazhinji vachembera pamwe. Mwari, pane zvinhu zvakawanda kwazvo kana mukangotarisa. Vanga vakatinakira kwazvo isu vemuAmerica. Zvino haugoni kungonzwa here kuti unoda kuva nemushonga wekuzora mushoma mangwanani ano? Zarurai meso angu zvakati wedzerwei zvishoma, Ishe. Svinudzai meso angu sekuimba kwakanaka kwaiitwa nehanzvadzi yedu. Ziso ravo riri pakadhimba, kangori kadhimba kaduku, uye ndinoziva kuti vanonditarira. Zvino vari kukutarira zvino. Muri kungonzwa here zasi pane imwe nzvimbo kugogodza kudiki sezvizvi? Ndiri kushanya mangwanani ano. Rukudzo rukuru sarungamboitwa kana uchikwanisa kunzwa kugogodza ikoko pamoyo wako. Ungasimudza ruoko rwako here woti neizvi ishe nerubatsiro rwenyu nenyasha dzenyu kubva nhasi zvichienda mberi ndichagara pedyo nemi sekuziva kwandinoita kurarama. Ndizvo zvoga zvandinoziva kukukumbirai. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakuropafadzei nerubatsiro rwenyu nenyasha nhasi kubva nhasi zvichienda mberi handife ndakakanganwa izvi. Tarira, ndimire pamukova ndichigogodza. Kana paine munhu zvino rangarirai akanga achigogodza kupi? Padanga, kwete. Pabhawa, kwete. Ari kugogodza pai? Pachechi. Kana munhu akanzwa izwi rangu uye akazarura kwandiri, ndichapinda uye ndichadya naye uye iye neni. Mwari vanodikanwa. Mashoko madika aya akapwanyika akavhengana mashoma ataurwa mangwanani ano neimwe nzira mweya mutsvene ngawo wadudzire kumwoyo yevanhu. Zvino pane vazhinji ishe. Pamwe kubva mune zana vari pano pane vanhu 20 kana 30 vasimudza maoko avo. Handina nzira yekuziva nayo chaizvo zvavanoda ishe. Asi ndinoziva kuti pangosara maminetsi mashoma kusvika pakati pezuva uye ndizvo zviriwo kuuya kwashe. Asi chando ichi chisati chanyunguduka kubva pasi tinogona kutoshevedzwa uye ino inogona kunge iri nguva ichachinja rose ramangwana kuti vachasiyiwa pano here kana kukwira kumusoro. Mwari vanodikanwa, mukuzvininipisa tinogamuchira Jesu, tinogamuchira mashoko ake ose. Tizadzeiwo ishe, tizadzei nemweya wenyu mutsvene kuti upenyu hwedu hungobereka chibereko hwega. Zviitewo ishe, tiregerereiwo pakukanganisa kwedu kwakawanda. Oh, takazara nako ishe uye hatina chatinogona kupa ishe nokuti zvose zvatinazvo ndimi makazvipa kwatiri. Sezvakataurwa naGabe mukanyaya akatichangobva kutaura, munotida zvechokwadi ishe kana kuti hamaizoita izvi. Uye kufunga kuti vanhu ava vagara pano kubva mangwanani ano, vakagara pano kubva na8 o'clock, maawa 4 avagara muno. Vanokudai ishe, vanokudai. Zvino baba, mungatumirawo here chizoro chemweya mutsvene? Zarurai maziso edu. Dai isu ava vari muguta rino dai vakamhanyira kurumutsiro rwuya manheru ano, dai pakava nekudururwa kukuru. Zviitewo ishe. Dai rumutsiro rwechinyakare rwatanga muno muguta. Zviiteiwo. Ropafadzai munhu wose ari kushanda, mumwe nemumwe wevaranda venyu vari pasi rose vari kushingaira. Ivaiwo navo ishe uye muvabatsire. Zarurai maziso edu kuti tione zvakawedzerwa nakuwedzerwa kufanana naKristu. Zviitewo ishe. Tikanganirewo zvivi zvedu. Uye zvino ava vasimudza maoko avo baba, ndinovaisa kwamuri, vagamuchirewo. Zvino ndinotora pashoko renyu chairo ishe rokuti denga nenyika zvichakundika, asi makati uyo chinova chisazita singwi, uyo anonzwa mashoko angu. Ishe, anogona kunge anga akapwa nyika uye ari nyore, asi mumwe munhu aanzwa, iyo mbeu yatowa. Uyo anonzwa mashoko angu uye chibatanidzo, otenda kuna iye akandituma. Nokuti akaita izvi, ane nguva yazvino, upenyu husingaperi, uye haachazouyi mune remangwana kuzotongwa, asi abva murufu kuenda kuupenyu. Vasimudza maoko avo ishe, vatyora wose mutemo wesainzi, simba regraviti rinodhonzera maoko edu pasi. Asi varatidza kuti mavari mune mweya unogona kuteerera kune kugogodza kuri pamukova, uye votambanudza ruoko rwavo rworudyi kudenga. Zvino vhurai mukova, vhurai ishe, mupinde. Tiri venyu, tigamuchireiwo muzita raJesu Kristu. Amen.
I love
muda here. Handizive kana tikangovhara maziso edu kwechinguvana, zvino kubva mwoyo yedu nemaoko edu akasimudzwa.
Ah.
Tiri kugamuchira kugogodza kwenyu mangwanani ano Ishe. Maoko angu akasimudzwa, maoko edu ose akasimudzwa Ishe. Zvino pindai Ishe Jesu. Pindai mumoyo yedu mugodya nesu. Uye tichadya onemi. Munomuda here? Oh, ndinofunga kuti anoshamisa kwazvo. Hamudaro here? Haunzwi here upo hwake uchiita sekunyatso kukwesha? Ndinonzwa manyukunyuku ekunamata chaiwo zvino. Kungonzwa zvakanaka chaizvo, chimwe chinhu pamusoro pazvo. Zvino ndinoda kuti iwe patichaimba maongera ndima iyi inotevera rwiyo rworo rwakanaka, rwiyo rwekare rwechechi. Ndinoda kuti ukwazisane maoko nemumwe munhu. Ingoramba uri pachigaro chako, ingoti Mwari vakuropafadzei hama, Mwari vakuropafadzei hanzvadzi, ndinofara kwazvo kuva nemi pano. Ngatiite izvozvo. Mwari vakuropafadzikawo. Ndinofara kuva pano. Chingofungai. Maoko eMethodist abata ePentecost, eBaptist abata ePresbyterian. Zvino tichiimba zvishoma nezvishoma zvino zvakare, kubva pakadzika pemwoyo wako, munoziva mushure memharidzo inokwesha inotsiura, ndinofunga kuti zvakanaka kupinda mumweya yatoimba. Kutapira kwemweya mutsvene. Oh, zvinotapira sei kuti hama dzigare pamwe chete muhumwe? Bhaibheri rakati zvakafanana nemafuta okuzodza aive pandebvu dzaAroni anoyerera kusvikira pamipendero yenguo dzake. Muri vanhu vakanaka kumusoro kuno, ndinotarisira kudzoka kuzokuonai zvakare Jesu asati andidana, kana kuti mireniyamu. Kana ndikazadaro, ndinokuonai mhiri kwerwizi kure uko. Ndichasangana nemi kurwizi. Amen. Kusangana kwatatoronga.
I tread and grief around me spread. Be thou my guide. Bid darkness turn to day. That little light he talks about. Wipe sorrows, fears away. Oh, let me from this day be holy.
Suoro seraka zaruka. Oh, ingobata kabata nikadiki. Uye, watarisa esa achitenderera denderedzwa. Iti pindai Ishe Jesu. Ivai Ishe wangu. Zvose zvangu.
Let me from this day, not let you stand at the door, be holy.
Iwe wasimudza maoko ako uye uchida kutungamirirwa kunashe, ndinokukumbira kuti uende zasi kurumusiriro manheru ano. Uye ndine chokwadi kuti mufundisi ikoko anokutora kubva pano kuenda kuimba yevaeni. Ane madhinari matanhatu kana chero chakapiwa kuti akuchengete, uye waini nemafuta zvokudiramo anogona kupedza basa racho. Mwari vakuropafadzei zvino. Ndichadzorera shumiro kuna ndinodara kudaro hama Williams kana chero uyo ari.